Bless you, brother.
Manje avana kumbozvipedzisa. Ndakati ndakanonoka kumuchato wangu. Ndakati nonokei pakuberekwa. Ndikaita kakunonoka kumuchato wangu. Dai ndikangononoka kurufu rwangu. Ndiko kwandinoda kunyatsononoka. Kunyatsononoka chaiko. Kwete. Dzanga dziri nhare kumba. Handina kukwanisa kubvako zvachose. Uye ipapo mushure mekunge mudzimai wangu nevamwe vakurumidza kusimuka. Ndazongova nezvinhu zvakawanda kwazvo. Uyezve vanhu munzvimbo dzakasiyana vachinamata. Uye zvino vachingopinda. Zvino chizaruro chashe ndokuyira imwe hama. Hanzvadzi yakamira kumashure uko ichirwara. Munoziva zvandiri kureva. Zvekungoti chienda. Uye handina kana kumbokwazisana neruoko nedzimwe shamwari dzangu pano dzinobva kuGeorgia nenzvimbo dzakasiyana siyana dzakapoteredza kumusoro kuCanada. Handisi kutongonzwa zvakanaka nekuda kwokusa kukwazisai. Uye garazviya Fred ari kupi manheru ano? Fred Sotman. Fred, unorangarira here nguva iya yawakandifonera kubva kuCanada uchidzika kuya kuno uye ndikakuudza kuti usauye nemotokari? Wakauya zvisinei? Ndokuita tsaona sekuti yakabvarura motokari yake zvikatoposa zvauraya mudzimai wake mhuri ndokutyora mhuno yake vakavaisa vose muchipatara. Nguva shoma yapfuura pananga ndava kuenda kumba masikati chaiwo. Hama Ben pano vanga vakamira panzapo. Vaya vakananga kwandiri zvino Rosella auya ikoko ndokuti ndave kuenda kumba. Ndikati Rosella? Iye akati chii chanetsa hama Branham? Ndikati ndine manzwiro asina kunaka pamusoro pazvo. Maona. Akati pane zvichaitika here? Ndikati handizive. Zviri kuita sekuti chimwe chinhu chandiyambira. Andifonera maminetsi mashoma apfuura aita tsaona. Uye saka hapana akuvara asi rwanga ruri ruoko rwashe. Zvino anga achitsvedza. Kuchamhembe kwese kune mazaya echando. Zvino atsvedza kuIndianapolis ndokutanga kutserendenda nemumugwagwa nekukurumidza chaiko nenzira iyi. Ndokubva adanidzira kuti o ishe ndibatsireiwo. Motokari ikadzokera nenzira iyi zvakare. Ndokudzoka kupinda mugwara rayo chairo ikatanga kufamba zvakanaka. Akwidza nenzira akati ini zvangu. Ndinotenda zvikuru kubuda kubva mazviri izvozvo. Nokuti dzimwe motokari dziri kuuya dziri mugwara rimwe chete iroro dzichiita kubhururuka chaiko. Saka ayambukira mhiri kwemugwagwa ndokubva amira ipapo kuti ndinotenda chimwe chinhu. Amira kuti azviwanire kapu yekofi kana chimwe chinhu. Zvino asati abuda mumotokari imomo, imwe motokari yarovera kumashure kwake chaiko, imwezve kumashure kwaiyoyo, imwezve zvakare kumashure kwaiyoyo. Zvino dzabva dzangoungana dzakadaro. Asati ndavhundutswa zvishoma, asi kwete zvakanyanya, asi anga achida kutenda Ishe. Uye ogofona kuti audze chechi kuti itende Ishe kuti haana kukuvara kana chimwe chinhu. Ndokukumbira chechi kuti irambe ichinamata kuti asvike kumba. Munoona, iye mutsva wetsambo pakutyaira, achangobva kutora rezinesi rake. Saka ndinotenda zvikuru. Asi zvinobhadhara nguva dzose kutora yambiro idzodzo dzashe. Ati manje ati ndingazorovha kubasa kwezuva rimwe. Basa rezuva rimwe chii? Zvinotodhura kupfuura izvozvo kuti ugadzirise motokari yako kumashure kwayo. Munoona. Saka zvakanakisisa kukuita ugare nashe, handizvo here? Kana vakatiudza chimwe chinhu zviri nani titogara nacho, nekuti vanogara vari right. Havadaro here? Vanogara vari right. Zvino rino ranga riri vhiki rakanakisa chaizvo. Handitongozive kuti ndozviratidza sei kuna Mwari nekwamuri imi vanhu nekuda kwevhiki rino rakanakisa. Aya anga ari mamwe emazuva masere anofadza zvikurusa andati ndamboparidza muupenyu hwangu. Ichokwadi, ndadzidza zvakanyanya nezvashe netsitsi dzavo nyoro nezvose zvavakatiitira nekuona mweya wavo uchishanda zvakare muchechi. Uye ndinofara zvikuru kuona zvipo zvichitanga kushanda zvakare muchechi. Maona, zvino watongovepo kana uchinge usipo, zvinongoita sekunge mumwe munhu achatongonyatsopinda ozongosvibisa. Munoziva, vanozongotanga kuita chero chinhu. Uye kana ukazvidza zvipo izvozvo, Mwari vanokuzvidzawo iwe. Maona, ndizvozvo unofanira kuzviita nemazvo. Uye nzira yavanozviita nayo ndeapo pazvinenge zviri muurongwa, nzira yavari kutaura nayo nendimi. Kwete kungotaura rimwe gwaro, asi kutaura chimwe chinhu chiri kuda kuitika. Uye kana mukaramba muchinyatsoremekedza pane izvozvo, zvichatanga. Kana mumwe munhu akabuda mugwara muchechi, Mweya Mutsvene uchazvitaura pachena wovaudza kuti ndiani. Uye ipapo vachanzwa kutsiurika uye voenda kuaritari. Ndiro basa rezvipo izvozvo. Uye kuona mufundisi wedu pano, hama Neville, vaiva mukomana anoita seanonyara akasaririra. Uye ndinokuudzai vanga vari vaiita sevaisazombozvibata tasvika pazvinhu zvePentecost. Asi kuvaona vachisimuka vachidudzira ndimi nekuprofita, ndinokuudzai vafamba mutunhu wakareba. Ndizvozvo. Ngatinamatirei mufundisi wedu. Uye munoona zvipo zvakatanga kuuya muchechi. Uye imwe hama duku yakaninipa pano, vari pano, vari vanofanira kunge vari pano pane imwe nzvimbo. Ndinodaira kuti varipo, vanogara varipo. Muchinda mudiki akaninipa kwazvo aimbova mumwe wematrustee pano pachechi. Hama Higginbotham, murume anokosha ane umwari. Uye kuona kuti vakagamuchira chipo chekutaura nendimi ndiana angadai akambofunga kuti hama Higginbotham vangaita izvozvo. Kamuchinda kanonyara kakasaririra vaisada kuzivikanwa chero kupi zvako, vaigarira kumashure. Asi munoona Mwari vanogona kutora munhu akadaro womushandisa, munoona, nokuti haatodi kuzviita pakutanga kwacho. Dai zvainzi vanoda kuzviita, vanogona kuzobuda vava munhu anozvitutumadza. Asi chero bedzi vachisvika pekuti havadi kuzviita, zvichida Mwari vanogona kuvashandisa saizvozvo. Junior ari pano ari ari kuseri kwembiru kubva pandiri. Ndichataura izvi, ndakanzwa vanhu vazhinji vachitaura nendimi, uye ndinofunga kuti dzose dzinobva kuna Mwari, nokuti haugone kuita ruzha urwo rusingareve chimwe chinhu kune mumwe munhu kune imwe nzvimbo. Munoziva Bhaibheri rinoti hapana ruzha rusina zvarunoreva. Zvinoreva kuti hapana ruzha rusina zvarunoreva. Haugone kuita imwe mhando yeruzha kunze kwekunge zvichireva chimwe chinhu. Nguva zhinji ndaimbonetsekana kuti zvinodaro chirudzii kusvika ndazoenda kuAfrica ndikanzwa ruzha rwese irworwo. Uye ndakabva ndaziva ipapo kuti raitova inzwi remumwe munhu, dzimwe nguva izwi rengirozi nezvimwe zvakadaro. Asi Juni Jackson, muparidzi anonyara akasaririra ane kakutya wekumaruwa kunze uko wechechi yemethodist zasi chaiko kuElizabeth, Indiana, mashure shure mumasango, akanyarara hapana chaanotaura zvake. Akaita seakasaririra, zviratidzika sekunge iye ndaiona dzimwe nguva pandaida kumutora ndomuzunza ndoti taurawo chimwe chinhu Juni, unoona, siyana nezvongogara ipapo wakanditarisa saizvozvo. Taigara pasi pachigutsa kunze uko musango, zvino iye aigarapo obva ati zvakanaka, ndofunga zviri right. Ndaibva ndati Juni, ndinonzwa sekuti chirega ndikutaurire hangu, unoona, unonyanyisa kundinonokera waona. Zvino Mwari vakamupa chipo chekutaura nendimi. Handisati ndambonzwa mutauro wakajeka kudarika ipapo muupenyu hwangu wese. Maona mutarisei ari muchechi, maona mudzimai mudiki uyo achitaura mangwanani ano asingazive mumwe mudzimai wacho, uye mumwe asingazive mumwe wacho, neuyu ruzha rweinzwi rwazvataurwa naro, uye pazvadudzirwa neruzha rumwe chete, mavara mwana, nyora dzemutauro zvakangofanana pakudzokororwa, uye mashoko acho anga akazvikwanira kuchechi. Munoona zvazviri? Zvino tinofanirwa kutenda Mwari. Zvino usaburitsa diti rako kunze, ukangodaro unozviponjesa. Zvino dhiabhori anobva akubata. Ingozvininipisa iti Ishe, ndichengetei ndakavanzwa kumashure, musambondirega ndichisimuka nguva isati yakwana. Havambofa vakakuita kuti ubude muurongwa. Kana ukadaro, dzimwe nguva izvozvo hazvizovi, nebasa. Kana ukadaro, zvino mufundisi pano vanokutaurira. Unoona, zvipo hazvisi zveapo paunenge patinenge tichiparidza. Kazhinji zvipo kana zvichishanda zvakanaka muchechi, tinokuitai kuti musangane kwenguva yakareba tisati tapinda mune imwe sevhisi. Torega Ishe vachishanda nemi ipapo, munoona, nokuti zvino pachikamu ichi hazvizoivhiringidza zvachose. Zvino patinenge tiri muungano, dzimwe nguva unotofanirwa kunyarara zvishoma. Asi kana Mwari vaine mashoko pane imwe nzvimbo kana zvimwewo, vanoaburitsa, munoona. Ingova rega vakadaro, asi zviitei maringe nedzidziso yeBhaibheri. Uye hama nevo, zvichida vachange vachidzidzisa pazvinhu izvozvo, zvinova izvo zvatichaedza kuita. Ndichaedza kuvabatsira pamwe chete sezvatingagona pauviri hwedu pamwe chete kuti tizviburitse uye tikuratidzei kuti zvinofanira kushandiswa sei. Muri kunzwa zviri nani here, hama yangu yechipolish? Zvakanaka. Ishe vakavaropafadza zvikuru. Makore 8 akapfuura ndakavaudza nezvechimwe chinhu chaizoitika. Vaive vakavhiringika mutendi weTrinity chaiye akasimba. Zvino Ishe vakati rimwe zuva, pane murume ari kuuya ane vhudzi dema nemaziso ebrown akasimba. Usamufuratire, ndiri kumutumira kwauri. Ndakatora gwaro racho repaive akavhiringika napo, ndakaisa pasi bepa ndokurigadzika ipapo. Mushure mechinguva hoyo ndokuuya. Mudzimai wangu akati, pane murume ari kunze uko anoda kukuona. Ndikati, ndiye wacho. Munze hako mukati. Uye akandiudza zvakanga zvataurwa kwaari mupasi pekufemera kwomweya mutsvene, matendero aakagara achiita nekubatirira kumharidzo nezvimwe zvakadaro pakati pevanhu vake. Asi achitsoropodzwa akagara nayo chete. Akati imwe nguva yapfuura mumusangano kuti ndakataura naye ndikadana zita rake, uye kuti ndakataura zita iroro sei handizive. Akati ndakaita rekuperetera kana chimwe chinhu kana chimwewo mumusangano. Akati aive akabata mwana paruoko rwake akanga abuda mapundu kumeso kwake kwese, ndokuti kamwana aka kacheneswa zvizere chaizvo. Uye kuti Ishe, ini ndikati zvakanaka, zvauri kuda zvino kudzika zasi kuchechi wonobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Ndasangana naye nguva shoma yapfuura ari mumweya chaimo, nokuti auya zasi kuno ndokubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Zvino akagutsikana zvizere achinzwa zvakanaka, ave kudzokera kumusha. Ndinoimba kuti achandidudzirira muPoland rimwe remazuva ano, nemuGermany, nemukumashure uko munzvimbo idzodzo. Ishe vakuropafadzei, hama yangu. Zvinhu zvikuru zvakawanda kwazvo zvakapfuma zvinoitwa naIshe wedu. Kungoona tsitsi dzavo kuti kubva kumabvazuva, kumadokero, kuchamhembe nekumaodzanyemba, vari kutungamirira vana vavo vanodikanwa, vachiuya pamwe chete, vachibuda vachizunzira pasi. Pane zvakawanda kwazvo zvinogona kutaura. Zvino musakanganwe manheru esvondo inotevera. Ishe vedu vachitendera, manheru esvondo inotevera tichava ne mangwanani esvondo inotevera wavo.
sevisi kuna matera vanorwara. Chikonzero ndichitaura kudaro pazviri. Zvichida ipapo kana paine vakawandisa mangwana nesvondo ndichava nesvondo manheru yekudzokera kwairi munoona. Asi kana ndikakwanisa kuabudisa vose nesvondo mangwana nezvinoka zvakanaka. Manheru echitatu musangano womunamato wepakati pevhiki. Zvino kwamuri imi vanhu vari pano munharaunda ipamba, imi vanhu unganai muno ivai nemusangano womunamato. Musaupotsa, garai nawo chaizvo nona. Uye namatai tsvagai kuvapedyo sana mwari. Musambofa makarega kupengereka kuchipinda pakati penyu. Rambai pane zvakawandisa zvechokwadi kuti mugamuchire chinhema. Munoona, musaende kudivirisiriro, garai makarurama. Ndanzwa ameni yandinoziva zvino, iyo yandakanzwa kwemakore. Hama Russell Critch, vanondiudza kuti Peti ndiye aitaura nendimi kumashure okomo usiku. Peti uri papi? Uri pano here mudikani? Ehe, ini zvangu. Handaitombomuziva dai ndainzi ndamuona. Asi ndinotenda kuti ndakabata mwana uyu mumaoko angu ndikamukumikidza kunashe ipo pano chaipo. Uye ave mudzimai wechidiki midha akati musikana wechidiki ane runako wechidiki wezera rekuyaruka ane simba remweya mutsvene paari anotaura ne Russell uri munhu akapfuma hongu akapfuma. Hanzvadzi Critch vari kupi? Handisati ndavaona. Vari pano here? Kumashure uko, oh Hanzvadzi Critch, ndinotenda zvikuru kuti Mwari vakakupai mwana akadaro. Zvinoka, hamucherecheze kuti tinotenda zvakadii. Pazera rekuti apo vasikana vabve zera vanopfikura nekuseka nekuenderera mberi munoziva neboka rezvisina maturo kumachinda aya, vhudzi ravo rakagerwa bhibho nezvimwe zvose uye saizvozvo. Uye mwana mudiki uyu pano ane simba remweya mutsvene achitaura nendimi munhu? Oh, ini zvangu. Varume vangani manheru ano vaparidzi vependekosti vaizopa upenyu hwavo hwese kana vaigona kuona mwanasikana wavo wezera rekuyaruka ari kunze uko mupati yerock and roll achiita izvozvo. Ingo zvikoshesai izvozvo hama. Ndinoziva zvamuri kuita ikoko kuinterstate. Ndakaita chinhu chimwe chete, ndakashanda mazuva akawanda akaoma asi hama kuvarira vane vavo. Asi rangarirai, Mwari vakatendeka vanopa mubayiro. Hongu zviro kwazvo, ndicharipira. Mwari vakuropafadze Peti. Mudikani ini ina handaimbokuziva kana dai ndainge ndakuona ndinofunga. Asi usambofa wakasiya nzira yakatwasuka iyoyo mudikani. Usambofa wakarega dhiabhori achiisa chero chii zvacho mauri chinoita seaprozi rakanaka rendarama nokuti rinenge riri remoni. Unoona, donhedza chinhu chacho wochisiya chakadaro. Ita kuti meso ako arambe akaringa pana Kristo pamuchinjikwa chaipo. Uye ramba uchienderera mberi nokuti nguva yava pedyo. Waona, zvinhu zvakawanda zvekurudziro zvandingagona kutaura. Maropafadzo aMwari, handina kumbobvira ndakakwanisa kushanyira vazhinji uye vhiki rinorosa handina kunamatsira vanhu vanodarika 50. Ndinofunga kudaro. Uye kupinda nekubuda nezvinhano zvinoda betsero nechimbi chimbi nezvakapinda nezvimwe zvakadaro. Asi ndanga ndakabatikana nekunzvera. Asi zvino svondo inouya tichange tichinamatira vanhu uye tichikumbira Ishe kuti vaburuke vogotipa simba guru nekuzviratidza pachavo kwatiri mangwana nesvondo inotevera. Ishe vachitendera. Oh, ndinovenga kutanga pazera rechechi rino nekuti ndinoziva kuti ndiro rekupedzisira rawo. Uye zvino mune iri muchava nekupedzeswa kwemazera manomwe ekereke. Makaitirwa zvakanaka nawo here? Zvino rangarirai, ndinotaura izvi kumagumo sezvandakaita pakutanga. Pano kunonge paine zvinhu zvakawanda zvausina kubvumirana neni zvakasimba. Asi usazoita chigumbu neni munoona. Ingondida zvakadaro nokuti hapana mutsauko wazvinoita pane zvaungaita kana zvaungatauri. Ndichangovawo nepfungwa dzimwe chete kwauri. Chaizvoizvo zvakatowedzerwa, unoona. Kana chiripo ndingatofunga zvakawanda pamusoro pako. Asi ndinokuda. Mwari vanozviziva izvozvo. Hapana munhu anogona kudana zita raJesu Kristu wandingarega kuda. Maona, uye handimbodi kuva nenduru kana kushaya hanya zvako. Kunyange zvazvo tisingazobvumirana zvakasimba. Dai tainge tigere patafura zvino mumwe achidya imwe mhando yepai nemumwewo imwe yacho, zvaizongova sezviri pano munoona. Kana zvasvika pakuyanana mumwe nemumwe, tinodanana. Uye kana tikasadaro zvino tinofanira kuti tidaro. Uye kana hatina kure kwatinoenda muna Mwari kusvikira taita izvozvo. Musambokanganwa. Musakanganwa kuti chipo chikurusa chezvipo zvose rudo. Kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nedzengirozi ndoita kuti mutumbi wangu upiswe sechibayiro. Ndichinzwisisa zivo yose nezvimwe zvakadaro handisi chinhu. Saka asi kana icho chakakwana chinova rudo, kana zvipo zvese zvemweya zvikasabatanidzwa pamwe chete nerudo, hazvibatsiri. Rimwewo dhaka zvaro rinopwanyika, asi rudo runogara nokusingaperi. Munoona, ndivakorindo wokutanga 13. Zvino manheru ano tichipinda muzera guru rechechi iri. Oh, ini zvangu zvino tingangosvika zvichida pana quarter after manheru ano 9. Uye zvino ndine urombo kuti hatina nzvimbo yakakwana asi kugadza munhu wese yekuti munhu wese agare waro. Asi isu hatitongori nayo. Uye pamwe rimwe zuva tichava nayo. Asi zvino ndiri kukumbira kuti mundiitirewo fevha. Munoona zvandinomiririra uye munoziva zvazvichazonditorera rimwe zuva, munoona. Uye nguva yaswedera pedyo, maona zvino ndinoda kuti muite izvi. Mugare muchindinamatira. Uye rangarirai, ndanga ndakatendeseka sekuziva kwandinoita pakutendeseka. Munoona. Uye ndinocherechedza kuti handisisiri mwana zvachose. Ndine makore 51 ekuberekwa. Uye ini, inapo zvangu, handikwanise kuenda kusvikira Mwari vandidana. Uye ndichaenda nenzira yavanoda kuti ndiende nayo. Uye ndizvo zvazvichava, maona. Asi ndinofanira kutendeka uye ndotaura chokwadi zvisinei. Saka ndinoziva kuti kufamba kwekunge uri wega dzimwe nguva. Asi chero bedzi vanewe, zvinoita musakowei, maona. Zvino tisati tapinda muzera rino guru rechechi, handizive kana tingasimuka zvino kuti tinamati kwechinguvana zvakare. Zvinoita sekukuitai kuti muzvitwasanudze nekunzwa zviri nani. Pashumiro yekuvhara, aripo here vangani pano vangada kurangarirwa pamberi paMwari? Ingosimudzai maoko enyu kuna Mwari. Ndirangarireiwo, o Ishe, kumagumo ezera kana upenyu hwapera, ndirangarireiwo. Baba vedu vekudenga, hatina ndimi dzinokwana kuratidza kutenda kwedu nekuda kweupo hwaMwari mupenyu anga ari pakati pedu vhiki rino rapfuura, nokuda kwezvinhu zvatakadzidza kubva kwamuri, kuti makazvizarura sei kwatiri munguva yose, uye kuti makaita kuti shoko renyu rinyatsove rakajeka kwatiri. Takamirira sei pamuri, uye kuti takaedza kuratidza sei rudo rwedu, uye tikatadza kuzviita, Ishe, nokuti ndimi dzinofa hadzigone kuzviita. Kunyangwe nekutiponesa nemi, kunyangwe nokutipa nzara nokuda kwenyu, nokuti zvakanyorwa mushoko, vakaropafadzwa vane nzara kungonzwa nzara iropafadzwa, nzara nenyota yekururama. Zvino makaita chitaurwa chikuru chiya, nokuti vachazadzwa. Zvino tinozvitenda izvozvo, Ishe. Tiregerereiwo pakukanganisa kwedu. Uye patiri kupinda manheru ano pakuzera rino rechechi rekupedzisera rinova Raodhikiya, mushure mekunge taona magwaro nenhoroondo zvichinyatsoitika nguva dzose nemazvo chaimo, saka Baba, tinoziva chitaurwa kubva muchiprofita chenyu chikuru pano chezera rino rekupedzisera zvichava sezvakangoita mamwe mazera matanhatu. Baba, ndinonamata kuti muite kuti Mweya Mutsvene uye kwatiri manheru ano. Zvino, uye mutiropafadze patiri kuramba takamirira pamuri. Nemuzita raJesu. Amen. Gara henyu pasi. Kana Ishe vachitendera, bhuku nekukurumidza kwatinogona, hama Leo vari kuzvitora kubva patepi yemagineti kuenda kune shorthand, zvobva ipapo zvichienda kunotaipwa, zvobva zvazoiswa mubhuku. Uye gara zviya, Rosella achava nebhuku rake munguva pfupi iri kutevera. Chidhakwa chakaponeswa. Mese munorangarira nyaya yake kuti Mweya Mutsvene wakamudana sei mumusangano, uye akanga ari akatadzirwa nezvipatara 4 zvikurusa zvinobatsira zvidhakwa, ndokurambwa nezvipatara zvaiva muChicago. Zvino Ishe, munguva imwe chete vakazvibvisa zvose kubva kwaari. Anongoenda achibva mujeri achienda kune dzimwe nzvimbo achiudza vanhu kuti Mwari vanogona kudzikinura zvakadini. Achitaura nezvidhakwa nevamwe vakadaro, aive ari nechapupu chake, akaita kuti vanhu vazhinji vaiye kuna Kristu. Zvino zera rechechi rekutanga, mungandiudzawo here kuti raiva chii? Efeso. Rechipiri? Smyrna. Rechitatu? Pegamo. Rechina? Tiatira. Rechishanu? Sardisi. Rechitanhatu? Philadelphia. Rechinomwe? Raodhikiya. Rekutanga raive pakati peAD 55 ne-170. Efeso. Smyrna 170 kusvika 312. Pegamo 312 kusvika 606. Tiatira 606 kusvika 520. Sardis 520 kusvika 1750. Philadelphia 1750 kusvika 606. Zvino zvakavamba zera reRaodhikiya rakanopfuurira mune rimwe. Uye manheru akapfuura takapinda mune kakupfuurira aka mune rimwe. Zvino tiri manheru ano tinotora magumo eRaodhikiya. Tinotenda kuti chechi yeRaodhikiya yakatanga muna AD 1906. Ndiri kufanotaura, zvinorangarirai, kufanotaura, kunyanya imi muri kuteerera kutepi. Handisi kuti zvichave sekudaro, asi ndiri kufanotaura kuti richange rapera panosvika 1977, kuti chechi ichapinda mukurasika zvachose uye ichadzingwa kubva mumuromo maMwari. uye kuuya kwechipiri kana kubvutwa kwaKristu kunogona kuuya chero nguva. Zvino ndinogona kuzvipotsa negore, ndinogona kuzvipotsa nemakore 20, ndinogona kuzvipotsa nemakore 100. Handizive kuti zvicha, asi ndiri kungofanira kutaura kuti maringe nechiratidzo chaakandiratidza uye nekutora nguva nenzira yazviri kuenderera mberi, ndinoti richava pane imwe nguva pakati pa33 na77. Zviripoka, nyika huru ino ichaita hondo ichaiputitsa ichizoparara munoona. Zvino izvi zvave pedyo sa, zvave pedyo zvakanyanya. Uye ndinogona kunge ndiri kukanganisa, ndiri kufanira kutaura. Munhu wose anzwisisa here? Itai ameni kana manzwisisa. Maona. Asi Ishe vakandiratidza chiratidzo chemukadzi mukuru ane simba muna 1933 zviri pabepa kuti Roosevelt aizokonzera, akabatsira kukonzera kuti nyika iende kuhondo, kuti Mussolini aizoita kupamba kwake kwekutanga kuEthiopia uye aizoitora, asi aizosvika pamaguma anonyadzisa. Uye kuti zvino zvitevedzwa zvitatu, Nazism, fascism necommunism, zvese zvaizogumira mucommunism. Uye vangani vari munhu vanondirangarira ndichingoti ndakakuitai kuti musimuke ndokuzvidzokorora, ndaikudzai kuti tarisai Russia, tarisai Russia mambo wekuchamhembe, tarisai Russia mambo wekuchamhembe, tarisai Russia mambo wekuchamhembe. Vangani vakandinzwa ndichingotaura ndichingozvidzokorora nekudzokorora, vatendi vengo yekare munoona kumashure muchikamu chekutanga chechechi. Ndakangomira ipapo ndozvidzokorora ndazvidzokororazve, tarisai Russia mambo wekuchamhembe. Unoona zvaizoita, nokuti zvitevedzwa zvose izvozvo zvichaungana muRussia. Zvino ndakataura kuti nyika ino ichapedzisira yaenda kuhondo neGermany, uye Germany yaizovakirwa mumadziro ekongiri, uye uyu waiva muganhu weMaginot Line makore 11 usati watanga kuvakwa, makore 11 kumashure kwacho. Ini ndikati vanhu vekuAmerica vacharakashwa zvakaipisisa pamuganhu iwoyo. Dzimwe dzehama idzi pano dzaiveko kumuganhu iwoyo, hama Roy Robertson nevamwe, vabvunzei zvakaitika. Chokwadi vakarakashwa. Alright. Asi pakupedzesera ndakati tichakunda, uye tichava mumwe weavo vanokunda muhondo pakati pedu neGermany. Zvino ndakati zvino mushure menguva iyoyo kuti sainzi yaizobudirira chaizvo, vakazviita, vakagadzira bhambu reatomic nezvose. Ndakati pakufambira mberi kwavo vaizoitamo motokari dzaizoramba dzichiratidzika sezai. Uye munorangarira dzezi bhoneti rakudhara rakakura muna 1933 seri kwacho kwakakura kwaidzika sezvizvi vhiresipeya riri kumashure kwayo. Tarisai zvazviri zvino, munoona dzave kukwenenzverwa, munoona sezai. Zvino ndakati pakupedzesera vachagadzira motokari yavasiri kuzova nechidhiraivho mairi, ndakaona mhuri ichienda ichidzika, vanodaidza kuti mugwagwa, vari mumotokari negirazi pamusoro, migwagwa mikuru inotaridzika zvakanaka uye nemotokari yakanaka. Zvino vakanga vakagara vakatarisana, uye motokari yacho yakanga ichizvityaira yega ichienda mberi ichipoterera nemakevhi nezvose, uye vatova nemotokari yacho izvozvi, yakatogadzirwa kare. Vatova nemotokari yacho. Ndakabva ndati ipapo, oh, sainzi ichabudirira zvikuru muzuva iroro. Ndakati ndakabva ndaona vachabvumidza vakadzi, uye vari kubvumidza vakadzi kuvhota, uye mukuvhota vachasarudza murume asiri iye mamwe emazuva ano. Uye makazviita pasarudzo yapfuura, aive mavhoti evakadzi akasarudza Kennedy. Tinozviziva izvozvo, munoona pamichina yechitsotsi nezvinhu zvakagadziriswa zvakafumurwa neFBI. Zvino munhu angadaro chirudzii? Sei vasina chavanoita nezvazvo? Sei pasina chiri kutaura? Vanotya kuti mumwe munhu anozorasikirwa nebasa ravo, munoona rinongova butwa rezvematongerwo enyika akaora kusvika pamuongo. Ndizvo chete chokwadi. Ipo hapana, hapana, hakuna, ndiregererei, hakuna ruponeso munyika ino, hakuna ruponeso munyika chero ipi zvayo. Ruponeso ruri muna Jesu Kristu, uye iye oga. Aha, ndizvozvo. Zvino ndinotenda nekuda kweAmerica. Ndingasva hangu ndagara muno pane chero nzvimbo ipi zvayo pasi rose, nokuti kunze kweCanada, Canada neUnited States mapatya, tinozviziva izvozvo, inyika dzakavakidzana nzvimbo yakanaka. Asi ndinotenda kuti ndingasva hangu ndagara kuno pane chero kupi zvako kwandinoziva, nokuti ndiko kumusha kwangu. Ndinofara kuti ndiri munhu wemuAmerica, uye ndinotenda nekuda kwazvo. Asi ndinokuudzai chokwadi, inoda rumwe rumutsiriro runopikisa. Chokwadi inoruda. Zvino haisi kuzorwana, kwete changamire, haisi kuzomuka zvakare, kwete changamire, yatoparara. Munorangarira makore angaita mashanu akapfuura muChicago zviri patepi. Unayo Jean? Ndakati vachagamuchira izvi gore rino kana kuti vacharamba vachingodonha. Uye vakazviita, munoona, uye vachazviita kusvikira yazosangana nemagumo ayo. Asi pachava nemukadzi ane simba. Zvinorangarirai, izvi zviri patepi zvakare. Mukadzi ane simba, mukadzi mukuru kwazvo, achange ari zvichida purezidendi kana kuti achange ari mukadzi anomirira cheche yekatorike, yandinofunga kuti ndiyo yacho, achatora utongi kuno rimwe zuva, uye achatonga nyika ino. Nyika ino inyika yemukadzi. Mureza wakagadzirwa nemukadzi inamba 13, yakatanga nenyeredzi 13, mitsetse 13, matunhu 13. Zvese 13, 13, 13 zvichienda zvichidzika. Nyeredzi 13 padhora rayo resirivha zvino. Zvese 13, inamba 13. Uye inowanikwa muchitsauko 13 chazvakazarurwa. 13 zvachose. Zvose hazvo mukadzi, 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 mukadzi zvichidzika zvakadaro. Zvino akatora mahofisi ose. Akatora Hollywood, akatora dzinyika, akatora mahofisi, akatora zvose zviripo. Kodzero dzakaenzana nemurume, anovhota pamwe nemurume, anotuka semurume, anonwa semurume, chero chii zvacho. Uye unongova muteyo wechechi yekatorike pakunamata mukadzi. Vari kutonamata mukadzi zvisinei. Ndiye akanakisisa, mukadzi asina hunhu, ndiye muteyo mukuru sauyo dhiabhori waakambova nawo. Akashata kudarika mabhawa ese akambovapo. Anokwanisa kuendesa mweya yakawanda kugehena kudarika mabhawa ese ari munyika. Ndizvozvo chaizvo. Mudzimai akanaka idombo rinokosha mukorona yemurume. Akadaro murume ane uchenjeri kudarika vose panyika. Murume anofanira kukudza mudzimai akanaka munoni. Asi uyo akaipa imvura muropa remurume, uye ropa remurume ndiwo upenyu hwake. Imi varume mune madzimai akanaka, muzive kuti munofanira kutenda Mwari zvakadii nekuda kumudzimai akanaka. Nokuti dai Mwari vaigona kupa munhu chimwe chinhu chiri nani semubatsiri, vangadai vakazviita. Asi mudzimai ndiye mubatsiri akanakisisa uyo Mwari vangagona kupa kumurume. Asi pavanotendeuka, ndiye aiva mubindu reEdheni akasarudzwa naSatani kuti ave turuzi rake. Haana kutora murume, akatora mukadzi. Sei asina kuenda kuna Adamu kuti amupe manzwiro ezverudo? Akauya kumukadzi ndokumupa, munoona, nokuti ndiye waakasarudza. Mwari vakatora murume uye Satani akatora mukadzi. Uye tarisai zvichidzika zasi chaiko. Uye pakupedzesera, pakavakwa Bhabhironi pakutanga, 2 Babylons yaHislop, mukadzi. Pazvakazodzika muzera zvino, zvava kugumisa zera remarudzi. Bhabhironi yakatanga saizvozvo. Uye inopedzesera yave nekunamatwa kwemukadzi, Maria, mukereke. Izuva rakadini ratiri kurarama mariri. Zvino Raodikia, zera rera Raodikia, izwi racho rinoreva kuti kakudziya. Ine zvinhu zvizhinji, uye inofunga kuti hapana chainoshayiwa. Asi Bhaibheri rinotaura kuti inonzwisa urombo, ipofu, yakasuwa uye haina kusimira. Chinhano chakadini. Mubayiro wacho kune ava vanokunda muzera rino rechechi ndiko kugara pachigaro cheushe pamwe naShe. Zvino nyeredzi yacho kana kuti ngirozi kana mutumwa wezera rechechi iri hazivikanwi. Zvino mutumwa wezera rechechi yekutanga aiva ani? Pauro, Efeso, Smena, Irenaeus, Pegamo, Mutsvene Martin, Tiatira, Columba, Sardis, Luther, Philadelphia, Wesley. Uye muRaodikia iyi hatisati taziva, uye pamwe hatitozoziva kusvika rose rapera. Asi ndiri kungoda kupa chirevo changu pamusoro pezvichazova mutumwa uyu zvatiri kutarisira zvacho. Zvingave zvakanaka here? Sezvo tiine nguva shoma, ndangonyora chirevo chidiki apa zvandafunga. Mutumwa wechechi Raodikia iyi kuipedzisa, zvino achange ari kumagumo ezera sevamwe vose. Sebhaibheri, achange ari kumagumo kwezera, kwete kwekutanga kwaro, kumagumo kwaro, nekuti mutumwa anogara achiuya kuzotsiura nekuda kweivo nekuda kwezvavakaita. Kumutumwa wechechi Raodikia anyora zvinhu izvi. Munoona, kumutumwa wechechi yeSmena nyora zvinhu izvi. Munoona, imwe neimwe yadzo kumutumwa kumagumo kwezera. Pauro kumagumo ezera, uye zvichienda zvichidzika kumagumo ezera. Kupfuurira richinopinda mune rimwe kumagumo kwezera. Kumagumo kwezera ndizvo zvinoita kuti ripfuurire richinopinda mune rimwe. Munoona, kumutumwa ichitaura zvaivepo. Iri rinopfuurira apa kumutumwa kumagumo kwezera iroro. Munoona, kutora ipo apa kwakaita kuti rimwe ripfuurire mune rimwe semastepisi achikwidza kumusoro mazera manomwe chechi. Zvino mutumwa uyu anouya muzera rino. Ndinoda ndine chimwe chinhu chakanyorwa pano, ndichangoda kuchiverenga. Asi achazivikanwa chikamu chekupedzesera chezera. Uye nekuti isu tiri pedyo zvakanyanya neizvozvo, pedyo zvakanyanya nezera riya rechiedza, zvekuti zvichida atori panyika iye zvino. Munoona? Haazivikanwi. Achange ari muprofita mukuru acharambwa nechechi dzemunyika. Nokuti vacharamba vachipfuurira muzvivi zvavo uye vozopedzesera vasvipwa kubva mumuromo waMwari, kubva mumuromo weupo hwaMwari. Ndinotenda kuti achange ari mumwe akaita saEriya. Ndiri kuzopa zvikonzero zvangu kuti sei. Zvino ngatingovhurai muno mubhuku raMaraki kwechinguvana. Ndichakupai chikonzero sei ndichifunga kuti achange ari mumwe akazodzwa nemweya waEriya. Zvino ndinoda kuti mupfeke kepisi yenyu yenyu yenyasha zvino. Maraki chitsauko 4. Zvinoteererai ndichiverenga nemi mubhaibheri renyu. Zvinonyatsofungisisai zvino kwemaminitsi mashoma anotevera zvino tisati tapinda muzera rechechi. Nokuti tarirai, zuva rinouya rinopisa sechoto, ipapo vose vanozvikudza, hongu navose vanoita zvakaipa, vachava semashanga. Uye zuva rinouya richavapisa, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Uye harizovasiri mudzi kana davi. Ari kuti kudii? Ari kutaura pamusoro pezuva riri kuuya. Munobvumirana nazvo here? Kuzuva rekuuya kwashe. Asi kwamuri imi. Zvinotarisai, zvino ari kutaura zvakare kuIsraeri. Zvino akati kudii? Nokuti tarirai, zuva rinouya kumberi uko richapisa. Asi kwamuri imi munotya zita rangu, zuva rokururama richabuda riine kupodza pasi pemapapiro aro. Zvino imi muchabuda uye mogokura semhuru dzomuchirugu. Uye muchatsikira vakaipa pasi, nokuti vachava madota pasi petsoka dzenyu nezuva randichaita izvozvi, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Kwete zuva raachapisa nyika, tichatsika pamusoro pemadota avo. Ndiyo mereniyamu, hongu, munoona? Rangarirai murayiro waMozisi muranda wangu, wandakarayira iye muHorebhi kuvaIsraeri vose nemirayiro nemutongo. Tarirai, ndichakutumirai muprofita Eriya kuuya kweiro zuva guru raJehovha rinotyisa kusati kwasvika. Zvino achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana nemwoyo yavana kumadzibaba, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka, kuguma kwetestamende yekare. Zvino Jesu akati, Mateo 17:10, ichitaura pamusoro peizvi, vaJudha ese ari kutarisira Eriya iyeye achauya. Zvinotarisai zvakataurwa naJesu pamusoro pazvo. Mateo 17:10, tichatangira pandima 9. Mateo 17:9. Zvino vakati vachiburuka mugomo, Jesu akavarayira achiti, musaudza munhu, musaudza munhu chiratidzo. Munoona? Musataure izvi, munozviziva, asi zvichengetedze iwe pachako. Musaudza munhu chiratidzo kusvikira mwanakomana womunhu amuka kuvakafa. Musazvitaura. Zvino vadzidzi vakamubvunza vachiti, vanyori vakataurireiko vachiti Eriya anofanira kutanga kuuya? Sei Eriya achifanira kutanga kuuya Kristu uyu asati auya, zuva rokururama? Sei vakataura izvi? Pano mutori pano nechekare, uye vanyori vakataura kuti Eriya achauya kutanga. Zvinotarisanyi? Zvino Jesu akapindura ndokuti kwavari, Eriya achauya zvechokwadi, achatanga kuuya ozodzoreredza zvinhu zvose. Asi ndinoti kwamuri kuti Eriya akatouya kare, asi hamuna kumuziva. Munoona? Haana kutaura kuti aiva ani. Munoona? Asi vakamuitira zvose zvamunoda. Saizvozvowo mwanakomana womunhu achabva otambudzwa navo. Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti akavaudza nezvaJohani Mubhabhatidzi. Zvino Johani Mubhabhatidzi ndiye aiva Eriya aifanira kuuya. Zvino tarisai, ndinodzokera kuna Maraki chitsauko 4 zvakare. Zvino rangarirai, akataura pano kuti zuva guru uye rinokudzwa rinotyisa raShe risati rasvika. ndichakutumirai Eliya muprofita. Verse 5 yacho. Asi ndichakutumirai muprofita. Ndichakutumirai Eliya muprofita kusati kwauya zuva guru uye rinotyisa ra. Chii chatinoona muzuva raJehovha? Kuguma kwezera. Ndipo apo pachapiswa nyika. Munorangarira here kuti takamutora sei akapfeka wigi chena? Unoziva nechipfuwa chake uye akasunga pachipfuva. Munozvirangarira here? Uye takaratidza nebhaibheri rakanga risiri zuva resabata kana svondo, rakanga riri zuva raJehovha. Ndizvo here? Uye ndiro zuva raanouya semutongi uye acharova nyika nokutukwa. Ndizvo here? Zvino ndichakutumirai Eliya muprofita zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Zvino tarisai kuuya kakawanda kwaEriya. Zvino kana mukacherechedza, gwaro rose rine zvakawanda zvarinoreva, asi zvakavanzwa kumaziso evakachenjera nevakangwara, uye zvakazarurirwa vacheche vachadzidza. Hamuzvitenderi izvozvo? Zvino batai Maraki 4 ipapo. Uye zvino ngatidzokerei kuna Mateo 2 kwechinguvana, kune rimwe divi repeji. Mateo 2. Ndinotenda kuti ndanga ndichifanirwa kunge ndati Ruka 2 pane kuti Mateo 2 ndazvinyora pano, asi ndanga ndichikurumidza nguva shoma yapfuura. Zvino Mweya Mutsvene wanga uri mukamuri uri pandiri, uye ndanga ndichingova nenguva huru, saka ndanga ndichireva 2. Ngationei kana zviri izvo. Zvino regai ndinzvere pano kwechinguvana. Mateo 2 hapasi sipo pandiri kutsvaga, ndipo here? Zvino mirai zvishoma, ndichazviwana mune. Regai ndingove nenguva shoma pano, nekuti ndinoda kuti muve nechokwadi chekuzviona kuti gwaro rine zvarinoreva zvakapetwa ruzhinji kwariri. Kuyemura kwaAna, kudzokera kuNazareta, Paseka, shumiro yaJohane. Zvino regai ndione, ndingagona kunge ndareva Ruka. Ndanga ndichiverenga pane imwe nzvimbo. Zvino ndinoreva Mariko panzvimbo yaRuka. Anogona kunge ari Mariko. Asi ndinoda kuti muwane gwaro iri kuti muzive kuti ibasa rashe ravanoita nenzira iyi. Zvino ndichakuudzai pandiri kutsvagapo. Kubva muIjipita ndakadana mwanakomana wangu. Mumwe munhu anere nezvinyorwa zviri kucheto anogona kuzviwana nekukurumidza chaiko kana kupawana. Kubva muIjipita ndakadana mwanakomana wangu. Ndakadana mwanakomana wangu. Zvino mirai zvishoma. Ruka 1:17. Maita henyu hama? Ndizvozvo. Ruka 1. Mariko, Ruka 1:17 panzvimbo ya2. Ndinoda kusvika kune H14 ndipo apo. Ndizvozvo hama. Ndizvozvo chaizvo. Ruka 1:17.
All right.
Zvakanaka.
Now.
Zvino munogona kuinyora pasi. Zvino zvazviri. Zviri kubva mumaropafadzo ashe zvokuti zvaive zvakaropafadzo. Zvino uchava nomufaro nokufarisisa, navazhinji vachafarira kuberekwa kwake. Nokuti iye achava mukuru pamberi paIshe, haangatongonwi waini kana zvinodhaka. Murume uyu anouya achadzidziswa kubva pakuberekwa kwake kuti asanwa kana kuva nechekuita nechivi chakadaro. Mazvibata here? Zvino achazadzwa nomweya mutsvene kunyange kubva mudumbu raamai vake. Uye vazhinji vevana vaIsraeri achavadzorera kuna Ishe Mwari wavo. Zvino achafamba pamberi pake nomweya nesimba raEriya kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuuchenjeri hwevakarurama, nekugadzirira vanhu vakagadzirirwa Ishe. Zvino tinoona kuti akaprofitwa, uye Johani ndiye akanga ari munhu wacho iyeye. Ndizvo here? Johani akanga ari Eliya wezuva iroro aizouya. Zvino Tinoziva zvakare kuti gwaro dzimwe nguva rinoreva zvinhu zviviri. Rinotaura chimwe chinhu seumo muna Mateo apo parakati kubva muIjipita ndakadana mwanakomana wangu. Zvakanaka, ndinotenda kuti ndizvo zvandanga ndichitsvaka. Kubva muIjipita ndakadana mwanakomana wangu. Uyezve kana ukatora chitaurwa ichocho chekuti mwanakomana ipapo aiva haana, chakadzokera kuna Hozia. Izvo zvaisareva Jesu mwanakomana wavo. Yakanga iri Israeri mwanakomana wavo. Kubva muIjipita vakadana Israeri, asi raireva zvakati wandei uye nenzwisiso huru kwariri parakareva nekutaura pamusoro pekuuya kwaJesu, kwakanga kuri kukuru kupfuura Israeri pavakadanira Israeri kunze. Zvakanaka, zvino tinoonawo zvakare kuti zvine mukuuya kwake kwekutanga kwakanga kusiri pazuva rashe, ndizvo here? Zvino kudzokera kuna Maraki, ngatitwasanudzei izvi kutanga uya pazuva rashe. Zvino tarisai kuuya kwake kwakapetwa kaviri. Kumwe kuuya kwake nekwake kwechipiri, mune kufunga kwenyu kwepamweya kwakagadzirwa here? Verse 6, zvino acha vachatumira Eriya risati zuva guru rinotyisa raJehovha, ndizvo here? Zvino tinocherechedza kuti uyu akanga asiri Johane, nokuti rakanga risiri zuva rashe rinotyisa, raiva here? Uyewo havana kupisa nyika. Saka zvinofanirwa kunge zvaireva zvakafanoonekwa kana kumwe kuuya mune ramangwana kwaJohani kana kwaEriya, ndizvo here? Nekuti akati, ndichatumira Eriya uye ndichapisa nyika yose uye ndichangoichenesa, uye muchafamba pamusoro pemadota avo. Imereniamu iyoyo, tinozviziva izvozvo. Mushure mekunge bhomba reatomic raiputitsa kubva muzvidimbu, zvino pachavapo nyika ichatwasuka, uye kuchava nezuva guru pano panyika, uye chechi ichatonga pamwe naJesu panyika kwechiuru chemakore, ndizvo here? Asi zuva riya guru rinotyisa rashe risati rasvika, paichaputitswa, ndichatumira kwamuri Eriya muprofita, ndizvo here? Saka harina kureva Johane Mubhabhatidzi muchinhano ichocho, nekuti zuva rashe rinotyisa rakanga risati ravepo ipapo, atove makore 2000 kumberi, ndizvo here? Zvino tarisai vhesi inotevera. Uye kana mukava vemweya chaizvo, zvino iyi itsamba yerudo unofanira kuverenga pakati pemitsara. Zvino zvadaro inobva yagadziriswa. Munoziva zvandiri kureva. Rangarai kuti ndakati rugwaro. Jesu akatenda Mwari nekuti vakanga vazvivanza kubva kune vakachenjera vemaziso nevakangwara ndokuzvizarura kuvacheche. Zvino ndakagara ndichipa muenzaniso womudzimai wangu paanondinyorera tsamba. Ndiri kuona zvaari kutaura patsamba, asi ndinoverenga pakati pemitsara kuti ndizive zvaari kureva. Munoona, nokuti ndinomuda uye ndinoziva unhu hwake. Uye unofanira kuziva unhu hwaMwari nekuvada. Zvino magwaro anobva anyatsobuda pachena kwauri vanozvizarura. Zvino tarisai vhesi inotevera. Zvino achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana. Zvino tarisai, nemwoyo yavana kumadzibaba. Maona, zvino Johane paakauya saEriya, akadzorera mwoyo yevaIsraeri, mwoyo yevana vakanga vachigamuchira shoko rake panguva iyoyo, mwoyo yemadzibaba kuvana. Asi paanouya panguva ino, ari kudzorera mwoyo yechechi kumadzibaba ePentecost. Munoona, zvakapesana ipapo. Mazvinzwisisa here? Zvino riverengei, zvino nyatsoteererai zvino. Uye iye achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana. Muprisita mutana weOrthodox ari kuzovataurira kuti handiti Mwari vanogona kubva pamatombo aya pano kumutsa vana kuna Abrahama. Musafunga kuti munogona. Maona, zvino achatora mwoyo yemuprista wekare weOrthodox akakomba, uye odzorera mwoyo yavo kune kutenda kwaiva nevana apa. Munoona, zvino vose ava vakabhabhatidzwa uye vakamirira Mesiya anouya. Ndiani akakuyambirai imi chizvarwa chenyoka kuti mutize hasha dziri kuuya? Ini zvangu. Munoona, akanga achidzorera mwoyo yemadzibaba kuvana ne mwoyo yevana kumadzibaba. Zvino Eriya mukuru uyu paanouya kumagumo ezera rino, achange achitora mharidzo yePentecost kuti adzorere vana pakutenda kwemadzibaba, nekuti achange achivatsiura nekuda kwekuti havana kuchengeta kutenda kumwe cheteko kwaiva kumashure uko pakutanga. Amen. Zvino ndinotenda kuti tinonyatsocherechedza kuti achange ari Eriya. Hatidaro here? Zvino tinozviziva. Uyezva, zvino munoona, zuva rashe rinotyisa harisati rasvika ndaigaronezeka kuti ko murume uyu achazongova muparidzi chete here zvino Eria akaita zvishamiso zvose pasina kana kuparidza asi mweya wake pawaiva pana Johani wakaita kuparidza kwose uye pasina zvishamiso sei Jesu aizomutevera aizoita zvishamiso nekuti zuva rekururama richabuda akati nekupodza mumapapiro ake saka Johani akanga asina basa rekuita zvishamiso akangozivisa kuuya kwakristu uye ivo
zvinorangarirai
uye Johani uyu kana kuti Eria uyu achauya achatadza kunzwisiswa achange ari munhu mukuru ane simba pamberi pashe kusvikira vanhu vachatofunga kuti ndiye mesiya wacho chaiye nokuti shamwari dzake dzepamwoyo dzakati kwaari ndiwe mesiya akati handina kukodzera kusunungura shangu dzake asi ari kuuya mushure mangu nokuti vakanga vari pasi petarisiro ipapo kuona mesiya vakafunga kuti mesiya akanga ari kuuya pavakaona chishamiso chikuru ichi chichisimuka pakati pavo vakati ndiye mesiya uyu Johani akati handisini iye asi ari kuuya mushure mangu ini zvangu mazvibata here saka shamwari dzake dzepedyo vachafunga kuti ndiye mesiya wacho zvinocherechedzai chimwe chinhu chichaitika unhwe uyu achauya zuva rashe rave kutoda kusvika zvino nyika haina kumbotsva mumazuva ajohani saka zviri munguva iri mberi paanouya kekutanga akangoparidza bedzi kechipiri kacho iye achaita zvose zviviri kuparidza nezviratidzo zvakavimbiswa najesu kristu zvakanaka zvino ngatitarisei unhu hwacho zvahuchazova unhu hwemuprofita uyu ari kuuya zvino takagutsikana kuti mutumwa wezera iri rekupedzesera rechechi akafanotaurwa nezvake kubva mutestamende yekare zvichidzika zvino vamwe vacho vose havana pauro aireniyas havana kufanotaurwa asi zera rino rekupedzesera pakupera kwemagumo kuguma kwenyika ichava nguva inoshamisa zvikuru yatinayo mberi kwedu saka mutumwa wezera rino akafanotaurwa kare kare mumagwaro magwaro ekare kuguma kwezera rino ndiye Eria muzodziwa mukuru zvino tarisai imhando yehunhu uchava naEria kutanga achanga ari muprofita mukuru wechokwadi kushoko ramwari nekuti Eria aive wechokwadi uye Johani aive wechokwadi ndizvozvo chaizvo achiita zviratidzo nezvishamiso achadzorera mwoyo yevana pakutenda kwemadzibaba ependekosti achavenga masangano sezvakaita Eria ndizvozvo achazviita ndinofunga tatongoita kuti chinhu chacho chitange zvino kuitira iye yave kutoda kusvika nguva yaanouya achavenga masangano Eria aimavenga uye ndizvo zvakaita Johani aivenga sangano Johani akati musauye muchifunga zvino tina Abrahama sababa vedu imi vafarisee nevasadhusee imi boka rezviva nyoka dziri muhuswa nemamwe mashoko nokuti ndinokuudzai mwari vanogona kubva pamatombo aya kumusira Abrahama vana Eria akati vose vakarasika mumwe nemumwe wavo hapana akasara kunze kwangu ini zvangu achavengawo zvakare madzimai anoda zvekuonekera Eria akazviita Jezebheri ndizvozvo here Johani akadaro Herodias vaprofita ava vose vari vaviri mweya mumwe chete vaivenga zvemasangano nezvemachechi vaivenga zvakare madzimai anoda zvekuonekera asina chaakanakira ivo chimwe chinhu mumweya wavo chakadanidzira chichipikisana nechinhu ichi Jezebheri aida musoro waEria uye akanga ari kuzougura uye akagurawo zvemusoro waJohani Herodias ndiye akadaro vose vari vaviri muprofita uyu achanga ari mudi werenje saEria aigara murenje ari oga Johani murenje ari oga zvino tinoziva kuti achanga ari Eria zvakanaka uye muprofita uyu ndiye achagara neshoko ramwari rechokwadi hongu achagara naro shoko rose kuitei kudzoreredza kutenda kuchechi yeefeso kwainge kwakarasika nguva yosei kutenda muchechi yakanga iine mukova wakavhurika wakaiswa pamberi payo uye ikauramba kwete munhu akadzidza Eria akanga asiri munhu akadzidza mutishipi Johani akanga asiri munhu akadzidza Ruka 167 Bhaibheri rakati akanga ari kuti mwana akanga ari mune achingobva kuzvarwa akaenda murenje akanga ari murenje kusvikira zuva raakaratidzwa kuIsraeri ndizvozvo Ruka 167 kusvika paverse 8 kana muchida kuzvinyora pasi muprofita uyu achanga ariwo zvakare muchinda aneka kumudhura Eriya mushure mekunge ava nemusangano mukuru hapana aigona kuwirirana naye Eriya aiva nezvinyamusa paakabuda panze akadaidza moto kubva kudenga ndokupisa maaritari abhaari nezvose akamhanyira murenje ndokuti ishe handitombove nani kudarika madzibaba angu regai ndife hangu ndizvere uye johani iye akagara pasi pemuti wemujuni pazvino mushure merumutsiriro rukuru zvino aida kufa zvino johani pavakamukandira muchirongo mukadzi uyu akaipa akagara shureko ndokutanga kumudhura ndinotenda pemba kana mumwe wavo akati ziso rake rechapungura kange roona madzerere ari muchirongo akatumira vamwe vevadzidzi vake zvino handiti akanga azivisa ndokuti hero gwayana ramwari rinobvisa chivi chenyika johani akaona shongo yemoto yakarembera pamusoro pake senjiva ndokudzika ikagara paari akazvipupura zvose ndokuti ndiro gwayana ramwari ndokuti ndinofanira kubhabhatidzwa nemi zvino sei muri kuuya kwandiri jesu akati rega zvive saizvozvo zvino asi pavakamuisa mutirongo ndokubva aderera chaizvo nokukurumidza munoona zvakatiomei vakatadza kunyatsomuziva zvino pavakadaro akati endai munomubvunza kana ari iye chaiye kana kuti totarisira here mumwe achauya chaizvo sezvakaitwa naeriya munoona zvimwe chete iye aiva muchinda aneka kumudhura saka tinomunzwira tsitsi nokuti tinoziva kuti ichocho chii zvakanaka zvino pache chechi pakuratidzwa kwake regai ndisiyane nazvo izvozvo pakuratidzwa kwake chechi paanozvizivisa Eriya mukuru uyu achatumirwa kwatiri namwari paanozvizivisa sezvakaita Eriya chechi yainge yatogadzirira kudzikinurwa yakasunungurwa kubva mumaoko echihedheni ndizvere paakangouya ikoko ndokuti ticharatidza kuti ndiani mwari Eriya akadzikinura chechi uye Johani sezvakangoita Johani akati paakaona Jesu akati ndinofanira kuderera uye iye anofanira kukwirira Johani akatanga kuparidza ndokubva azvizivisa pachake kuuya kwashe kwave kutoda kusvika kwekupedzesera chaiko ndokuratidzwa zvakanaka zvino tinoona kuti Eriya anofanira kureva kuzera rino rechechi kuratidza kuti akanga ari Eriya Eriya mushure mekunge apa chiprofita chake Eriya haana kana kumbofa akashandurwa ndokutorwa kuenda kumusoro kudenga mufananidzo wechechi pamagumo aEriya uyo achauya kumagumo kwenguva yake chechi ichapinda mukubvutwa pasina kudarika nemumimvuri yerufu kuchava kubvutwa ndinotenda Eriya mukuru mukuru uyu ari kuuya achange ari Eriya akazodzwa akaprofitwa kuve wemazuva ekupedzesera amen ndinofunga achange ari paachauya ngirozi kana kuti mutumwa kuchechi mumazuva ekupedzisira vanhu vakarambwa vakaderera semuchapindwa nechechi ino uye yatovamo kare ndinofunga kuti Eriya akavimbiswa mubhaibheri ndinofunga kuti tinokwanisa kuzvinzwisisa kuti Eriya ndiye akavimbiswa mubhaibheri kuti achauya muzuva rino munozvitenda here zvino ngativhurei zvino kuraodhikiya uye tichaona kuti ishe vedu vanotii kwatiri manheru ano pamusoro peraodhikiya raodhikiya zvakanaka kwaziso kukereke kumutumwa wajehovha ndima 14 yechitsauko 3 chazvakazarurwa kumutumwa wajehovha weraodhikiya nyora uti zvinhu izvi zvinorehwa naameni chapupu chakatendeka uye chechokwadi uye kutanga kwekusikwa kwamwari ini zvangu tine hwese dai taiva neusiku hwese pane izvozvo ipapo chaipo kuti ishe vaizozvizarura chaizvo kwatiri tarisai ameni ndeyewokupedzisira akaonekwa munzira yese zvichienda nezvinhu zvakasiyana asi herinozera rechechi rekupedzisira pazvinonzi ndiri uku ndiko kupedzisa ndini wekupedzisira zvinokuratidza kuti aiva ari wekutanga zvakare sezvaaiva ndiye mavambo ekusikwa kwamwari muri kuzvibata here maona ko mwari vangagosikwa sei kana vari mweya kovanga gova izvozvo chirudzii ivo ndevazienda kuenda havana kumbobvira vakasikwa havambofa vakasikwa nokuti vaiva mwari pakutanga asi uyo ari mavambo ekusikwa kwamwari aiva jesu kristu paakaratidzwa pachena mwari pavakagara maari ndiye kusikwa kwamwari ini zvangu munoona wekutanga newokupedzisira amen mavambo ekusikwa kwamwari mwari pavakazvisikira mutumbi vakaburuka nokugara mauri ndiwo mavambo ekusikwa kwamwari aona havashamisi here zvino tinoona pakutanga vakaratidza umwari hwavo ipo pano ndini samasimba ndini uyo aivapo uyo aripo neachazouya iye samasimba kuchechi yeefeso akazvitaura katatu ndizvere akanyatsouya kuraodhikia ndokuti ndini ameni ndaive wokutanga kumashure kuno ndini wokupedzesera nechekuno uye ndini mavambo ekusikwa kwamwari kubudikidza nemumazera echechi atiri kuzova nawo muchadzidza kuti ndini mwari mwari vakasikwa muchimiro chemunhu ndini mavambo ekusikwa kwamwari amen izvi zvinoita kuti mupresbyterian adanidzire ingofunga ine zvazvo mavambo ekusikwa kwamwari zvino ini ndinozvifarira chaizvo izvozvo kusikwa kwamwari mwari pavakasikwa mwari pavakaitwa nyama muna jesu kristu ndokugara pakati pedu zvino ndima inotevera inozova kune mamwe machechi achirumbidza asi haana kurumbidza chechi iyi akanga aine kunyunyuta pamusoro payo kwete kurumbidza haana kungorega kurumbidza iyi pasina zera rino reraodhikia nechiedza chose chavaiva nacho ndokudzokera vachibva pachiri havaimboda kuti varumbidzwe vaida kutsiurwa uye vakakuwana akanga aine kunyunyuta pachechi iyi kwete kurumbidza zvino ndinoda kuverenga vhesi 15 ne16 pano zvino ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa dai hako waitonhora kana kupisa nemamwe mashoko usangoita kakudziya saka zvino zvauine kakudziya usingatonhori kana kupisa ndichakusvipa kubva mumuromo mangu kurumbidza here ikoko uku kutsiura kuzera rino reraodhikia risina umwari rakaipisisa paboka rose vamwe vose vari pasi pekutambudzika nezvose zvavaiva nazvo vakanga vasina chinhu vaive varombo chaivo vakadzengerera vakapfeka matehwe emakwai nematehwe embudzi vari vanoshayiwa uye vakachekwa nemasaha ndokupiswa kusvikira vafa nokudyiswa neshumba nezvimwe zvose ndokuramba vakabatirira pakutenda zvino boka iri rakapfuma uye harina charinoshayiwa nezvimwe zvose uye riri chipfeve ndizvozvo zvino tine chidzidzo chikuru kwazvo chandinoimba kuti ishe vachatibatsira machiri iye akati nekuti haupise kana kutonhora une kakudziya semukaka munoona mukaka unotonhorera zvakanaka wakanaka handizvere mukaka unopisa wakakunakira asi mukaka une kakudziya unokuita kuti urutse ndinorangarira umwe usiku ndakarwara zasi kurwizi akangoita makore 25 akapfuura ndaiva mukamba keigwa ndichigaramo zasi ikoko ndakarwara zvino vakauya tsano vangu vakanga vachindiendesa kuna chiremba aisla vakati chii chanetsa ndikati ndiri kurwara zvakanyanya nemudumbu mangu vakati imwa girazi remukaka unodziya hamaka mukaka une kakudziya waindirwarisa saka ndakangoukakaira wese waiva mukati maro zvino mwari vakati ndingasva hangu wanga uchipisa zvokupisa kuti piriviri kana kuti kutonhora sechando wova chimwe chazvo ipapo usava nekakudziya nekuti unondirwarisa ndizvo zvinoita zera rino rechechi kuna mwari rinovarwarisa maona kana kuti iva usava wakatsvuka iva uchipisa kuti piriviri kana kuti haikona kuva nekakudziya kudziya kana kupisa nokuti unondiita kuti ndirutse kutonhora kwekereke yeanglican mumazuva ajohn wesley kwakamukonzeresa kuti ave nemisangano kune imwewo nzvimbo nokuti yaitonhora iine chando kutonhora kwechechi yemethodist kwakaita kuti william booth ave murwiri weruponeso anopisa zvikuru munoona mwari vakati kana ukasauya uye wotendeuka ndichabvisa chigadziko chemwenje ndichachiburitsa ndochipa kune mumwe munhu saka chechi yemethodist payakatadza kugamuchira kucheneswa kwajohn wesley william booth akauyapo nehondo yeruponeso ndokuenda nayo mberi ndizvozvo sei vakaita sangano ndizvozvo chaizvo vakaita sangano kubva mairi uye mwari vakati ndinovenga chinhu chacho saka iyo william booth akauya ndokuisimudza nehondo yeruponeso zvino akaitei zvimwe chetezvo akatendeuka ndokuita sangano zvakare mushure make kwakauya Campbell Lights uye vakavapo kwechinguva uye tevere John Smith aine mabhaptist uye zvadaro shure kwaizvozvo kwakauya manazarini zvino shure kwemanazarini kwakauya pendekosti manazarini vakaitei vakagadzirisa yavo nenzira imwe cheteyo vakaiita sangano. Chii chakauya panguva iyoyo? Matavi madiki maviri, Church of God neimwe yakadaro akakura kubva imomo. Vakaitei? Vakaita sangano ndokungovarega vachienda. Kwakazouya mapendekosti vaine maropafadzo emvura inonaya yekupedzisira. Vakaitei? Vakaita sangano saka vakangovarega vachienda. Ndizvozvo zvino tichadzika zasi kuno kumagumo, muchawana chimwe chinhu chakasimba chaizvo. Mamenesi mashomo. Zvakanaka, zvakanaka. Vanoda kuti uve uchipisa kuti piriviri, kana kuti unge uchitonhora sechando chimwe chacho ipapo. Usave nekakudziya, usangonyepedzera chimwe chinhu chausina. Inge uchiputa nekuda kwaMwari kana kuti dzokera musangano. Usava nekakudziya. Ndizvo zvimwe chete zvino. Ndizvo zvimwe chete zvakaitika mune machechi aya ari pano. Vanoda kuti upise kana kutonhora, havadi kakungodziya. Ndipo pasvikwa nependekosti, chinhano chekakungodziya. Vanoenda papiano pano neapo nengoma shoma votiridzei vachidandaura zvishoma. Vowana mumhanzi wakakwana, mumwe munhu anosimuka uye woita seku munoziva sekuti Ishe ngavarumbidzwe, hareruya. Zvino kana mumhanzi wonyarara, zvatopera. Ini zvangu zvinongoita kuti Mwari varware nemudumbu mavo. Maona? Zvakanaka. Hakuna zvakawanda zviri kuitika ipapo serumutsiriro ruri kupisa ruchiitika mavari. Asi vaive nemichina yakawanda muchechi umu, munoona? Nokuti vakanga vakapfuma uye ini zvangu vakanga vachiungana pamwe chete uye vachiita misangano mikuru nezvose. Vaive nenguva yakanaka muchechi umu, ichokwadi. Asi zvese michina zvayo. Asi hakuna kudziya kwemweya mutsvene. Maona? Tarisai pano zvaakataura muno, munoona? Ndinoziva mabasa ako. Hautonhori kana kupisa. Dai hako waitonhora kana kupisa. Zvino zvauine kakudziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvipa kubva mumuromo mangu. Maona? Zvino akati, ndaingada hangu kuti dai waitonhora kana kupisa, uye nokuti haudaro ndinongokusvipa. Ndizvozvo zvoga, kungokunakura kubva mumuromo mangu. Zvino vaiva nemari yakawanda, vaiva nezvivakwa zvikuru, vaiva nezvinhu zvikuru zvaiitika, asi vakanga vasina kudziya kwemweya mutsvene. Vaive nemuchii? Utongi. Ini zvangu, vakawana chechi yakabatana pamwe chete, vakomana vaine zvivakwa zvikurusa zvavati vambova nazvo, nezvinhu zviri kuitika asi pasina mweya mutsvene. Maona? Ndizvo zvakatumirwa naMwari kuchechi, mweya mutsvene. Zvino tichienderera mberi muvhesi 16 iyi. Vane mhando dzese dzemakomiti. Tine urongwa hwakakura kwazvo, masosaiti anobatsira chembere, nemumutambo wemakasa wevarume vechidiki, nemutambo wenjori pachishanu manheru, nemumutambo webasketball musiwesvondo masikati, uye nemutambo webaseball pakati nepokuti, uye tichangobva kuva nesosaiti yevarume yekutaura, uye tine marudzi ose ezvinhu. Ndinokuudzai, yakazara chaizvo masosaiti nemakarabhu nemabitnik nezvimwewo zvakawanda. Asi pasina kudziya kwemweya mutsvene, munoona? Mune urongwa hukuru asi hamuna chinhu ipapo chekudziisa. Muri kudziya kunyika asi kwete kuna Mwari. Ndicho chikonzero muine kakungodziya. Mune nhengo dzakawanda kupfuura dzamakambova nadzo. Chokwadi, vakomana, handiti tinowana vamwe zvemiriyoni muna 44. Yakadaro Baptist. Asi chii chamuinacho? Muchina mukuru. Muchechi mumwe chete mandakanzwa chitaurwa ichocho chichiitwa, vaitombobudisa vanhu panze kwemaminitsi 15 kuti vape mufundisi mukana wokumbobuda kunze nemadhikoni ose nevamwe vose kuti vambonoputa vozodzoka zvakare. Maona hezvo kaizvo? Bhaibheri rinopomera pachena zvinhu izvozvo. Kana ukasvibisa mutumbi uno, vana chiremba vanozvishora uye vanoti izere nekenza. Zvino vanobva vaenda paredhiyo voti sefa yemunhu anofunga, sezvakataurwa naBilly Graham kuti iyeye ibenzi kufunga nenzira iyoyo pakutanga kwacho. Sefa yemunhu anofunga. Munhu anofunga haatomboiputa zvachose. Ndizvozvo, unotora pfungwa yechipiri, asi anoudza vakadzi kuti inovaita kuti vaonde chaizvo, munoziva, kuitira kuti vakwanise kupfeka imwe mhando itsva iyi yemaroko avainawo. Vakomana, zvinoitengesa. Vakadzi vakawanda vanoputa midzanga yefodya kupfuura varume zvino, uye mukadzi anoputa mitatu kune mumwe midzanga zvichienzaniswa nemurume. Ndizvo chaizvo, nokuti anoda kuti agoonda. Haacherechedze kuti iTB nekenza nezvimwe zvinomuita kuti ave akadaro zvichingori kumavambo kwazvo, zvichipinda maari, zvichimudya saizvozvo, zvichimuuraya. Hapana chinhu zvinogona kubuda kubva mazviri kunze kwezvakaipa. Ndizvozvo, maona? Asi ndiyoka isefa yemunhu anofunga. Ini zvangu, kwete. Vanoti, asi tine hama Branham, ndinozviramba izvozvo, tine misangano mikuru. Tarisai yaive naBilly Graham munyika yose. Chokwadi, urongwa hwakakura. vavangeri vakaaiwa vatungamiri venziva vanobhadharwa hongu vano haya vavangeri vavo zvinoka munondipa mari kana ndikauya kuzoita rumutsiro irworwo saka kana musingakwanisi kuburitsa zviuru zvemadhora zvakawanda kudai handisi kuzouya zvachose izvozvo chaizvo uye ndiani wamuchaita kuti agotungamira nziyo manje kaimiendai muno haya nhinginhingi muimbi mukuru anoimba ari oga muhaya yekuti achakweva hafu yeboka rangu anozviita rega vaimbi vanobhadharwa vavhangeri vanobhadharwa handiti zvinosvika pekuti kuponesa mweya ibhizimu chairo kuponesa mweya harisi bhizimu rechechi isimba remweya mutsvene muchechi kuponesa mweya hakusi haukutengi nemari kwete changamiri kwete zvose hazvo anongova mabasa 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 vavhangeri vanobhadharwa vatungamiri venziva vanobhadharwa makwaya anobhadharwa zvimwe zvose mwari havadi izvozvo ose mabasa mwari havadi mabasa vanoda mweya mutsvene uchiita basa mauri ndizvozvo vhesi 17 inoti nokuti unoti ndakapfuma ndave nezvinhu zvakawanda handishayiwi chinhu asi usingazive kuti ndiwe unonzwisa urombo usingazive kuti ndiwe unonzwisa urombo wakasuwa uri murombo bofu uye hauna kusimira vaifunga kuti vaive vakapfuma mapendekosta aya mumacheche ezera rino rekupedzisira vaifunga uye kunze vakanga vakapfuma hongu changamiri vakapfuma chimbofunga nezvechechi yaimbovapo makore mashoma apfuura yakamira pakona ichidzingwa kubva panzvimbo nenzvimbo vakava nenguva yakaoma asi zvino vane zvimwe zvezvivakwa zvikurusa zviripo munoona apo veassemblies of god kunze kuno vaisimbova nenzvimbo yavo muchivakwawo zvacho chemapuranga chakada kuita seichi pano asi zvino vari kuvaka chivakwa chemadhora 6 miriyoni uye vanoti jesu ari kuuya izvozvi mabasa enyu anoratidza kuti hamuzvitende izvozvo unyengeri ihwohwo kuvaka zvivakwa zvemamiriyoni emadhora nezvimwe zvakadaro uye vachiti jesu ari kuuya izvozvi uye mamishinari varombo vari mumunda wokuvhangera vasina shangu mutsoka dzavo mamishinari chaiwo anotya mwari vasina shangu patsoka dzavo uye vachirarama nezvikamu zviviri zvemupunga pavhiki vanodya kaviri pavhiki kuti vatakure evhangeri nemumasango nezvimwe zvakadaro kuti vaiendese kuhama dzavo uye isu tichivaka zvivakwa zvemadhora 6 miriyoni nechechi ine mahwindo makuru asingaonese zvemukati nezvimwe zvose nekuzviisa pairi munotova nemari yakawanda zvekuti dzimwe nguva vane mari yekuitisa zvimbadzo mumachechi avo izvozvo chiremba imomo wekuti aongorore vavhangeri vavo kana mamishinari avo zvino mumwe munhu anoda kuenda kumunda wokuvhangera vanomuongororesa nachiremba kuti vaone kana iye kana chiremba wepfungwa kuona kana ari kuti aone chiyero chemafungiro enjere dzake munoona mweya mutsvene ndiwo unoongorora izvozvo haudi chiremba wepfungwa asi vakapfuma uye havana chavanoshaya chokwadi mune mari yakawanda kunze makapfuma kwazvo mune zvivakwa zvakakura mahwindo asingaonese zvemukati uye vaparidzi vanogona kutaura ini zvangu ini zvangu ndinokuudzai vanonyatsogona kutaura vanogona kumira uye votaura usiku hwese asi pasina chavataura maona pavanouya ndinoreva pamusoro pezvinhu zvavasingafaniri kutaura munoona vosimuka nezvimwe zvezvinhu izvi uye votaura pamusoro pekanhu kakati kakati neichi chakati chikati uye munoziva zvazviri vaimbi vanobhadharwa ndizvozvo zvakanaka asi vouya mupurupiti vaparidzi vanogona kutaura kana vasina kupfeka sutu yetuxedo ine kora yakatendeudzwa nekupfeka imwe mhando yejasi rine besu handiti ungano yavo inonzwa kunyara chaizvo zvino vaimbi ivavo vanouya kunze ikoko vakadzi ivavo bvudzi pfupi rakagerwa sajezebheri pendi kumeso kwavo inokwana kupenda danga pavanongobvisa nguo iyoyo vanopfeka zvikabudura nehanzu dzevarume uye bhaibheri rakati kana munhukadzi akapfeka hanzu yakafanana neemunhu rume chinyangadzo mumaziso avo vofamba vachidzika nemugwagwa vakaisa mhino dzavo mudenga kana mvura ikanaya inovanyudza vakasvinukisa vanozvikudza ana jezebheri vane hasha zvikuru ndicho chikonzero tisiri mune kana rumutsiriro ibasa guru remuchina unogona kuva neinzwiserengirozi huru uye mwari vachakuita kuti uzvipindurire izvozvo vana Elvis Presley ava nevamwe naana Annie Ford kana chero zvavanovadaidza kunze kuno nemanzwi akanaka aya uye vachashandisira dhiabhori mwari vakati ndichaita kuti vazvidavirire ndicho chikonzero ndichiremekedza Fanny Crosby bofu haana kumbotengesa chipo chake kunyika akachichengetera mwari vazhinji vevanhu ava vaimbi vanonyatsogona kuimba varume vanonyatsogona kutaura varume vakuru nevamwe vakadaro panzvimbo yekushandisa chipo chavo kuna mwari dhiabhori akavatsveyamisa uye vari ikoko vachimushandira vanhu vanozivikanwa veparedhiyo nepaterevhizheni vachizvitengesa kunze uko kunze uko kuitira nyika pane kuzvipa kuna Mwari. Vamwe vavo vanouya kuchechi, vanoenda kuchechi, vopfeka nguo huru yakanaka, vouya ikoko, uye voimba saizvozvo, uye vonyatsodzokera vonoimba rock and roll usiku hunotevera wacho. Sevaimbi vatinoziva vekune mamwe machechi vanoenda kunze ukoo vonozvigadzirira mifananidzo, mifananidzo iyoyo yemabhaisikopu. Vobuda kunze ukoo vonoimba rock and roll, madzimambo erock and roll, uye vozviti vanonamata. Mano adhiabhori iwayo. Mumwe murume akanga aine pfungwa dzakakwana dzakanaka kumusoro kuno akati iye aizova muparidzi, aizosvika mangwana nesvondo oparidza. Zvino aizoenda zasi uko ozoenda panhepfenyuro yeredhiyo oimba nziyo dzerock and roll nezvose zvakadaro. Saka pakupedzesera akazotora kapfuti ndokuzviputisa uropi wake. Ndinoremekedza murume uyu nekuita izvozvo. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo. Iye aiva nezvakawanda, aiva nenjere kwadzo sezvakaitwa nenguruve dziya zvisinei. Padzakawana dhiabhori madziri dzakamhanyira zasi kumvura ndokunwa mukombwe. Vamwe vanhu havatomborina dzakadaro. Ndinokuzivai, ndinovenga kuve ndakaoma kudaro. Asi hama hanzvadzi, unofanira kunyatsorovera chinhu ichi zasi kuno kuchiita kuti chibate. Iri ndiro zuva ratiri kurarama mariri. Ndinodaira kana Jesu akadana Herodi kuti gava rekare, uye Johani akavadana kuti chizvarwa chenyoka. Zvakanaka. Vane zvivakwa zvakakura, mahwindo asingaonese zvemukati, vaparidzi vanonyatsogona kutaura, vaimbi vanobhadharwa. Hongu changamire. Chii chavainacho mazviri? Chii chiri mazviri? Hapana kana chemweya mutsvene. Vanosimuka ipapo, uye vobuda vopfeka zvikabudura, uye vopinda voimba mukwaya. Iwe munyengeri anonzwisa tsitsi. Hongu changamire. Ndizvozvo chaizvo. Uye iwe muparidzi unoenda kumusangano nokuti vanokupa mari yakawanda kupfuura yavanoita kune imwe nzvimbo. Iwe mambara, haukodzere kunge uri mupurupiti. Ndizvozvo. Mari, kana musingakwanisi kuwana zvinhu zvemadhora zvakadai zvinoka isu hatigone kuuya. Mamaneja edu nezvimwe vachauya. Kana mukakwanisa kuunganidza mari yacho tichauya. Kana ndikatadza kuwana munhu wese mazviri zvakazara, handiuye. Kana munhu wese asina kushandira pamwe zvizere, machechi ose, kuti ndive nemari yakawanda yekubhadhara zvikwereti zvangu, handiuye. Hama, munhu wamwari chaiye anoenda kana mweya mutsvene wamutungamiriri. Zvisinei nechainge chiri mumupiro. Kana achizodya mabhisikiti ane munyu nokunwa mvura yemurukova, ndizvozvo muranda chaiye wamwari iyeye. Asi vanhu vanozvisunga nenhepfenyuro, neredhiyo, neterevhizheni, nemhando dzose dzezvinhu zvenyika. Kusvikira vanofanira kuva nemhando yemari yakadaro, ndizvozvo chaizvo. Maona, havasi Mwari. Akati, wakapfuma, hapana chaunoshaya. Chokwadi, asi chinhu chaicho chawaida, wanga usina. Ndizvozvo, asi wanga usingazvizivi. Munoona, wakapfuma, usina chaunoshayiwa, kubhadharwa kuita zvinhu zvavari kuita, kutamba makasi. Unoti, tine ungano dzakakura. Chokwadi, hongu changamini. Ungano hurusa, sei, munoziva, mewe guta, anouya kuchechi kwedu. Ndizvozvo. Zvakanaka, munoziva ningi. Pavanouya muguta, vanouya kuchechi kwedu. Tine vakakurumbira vose muchechi medu. Hongu, zvino kare gai varombo, vatsvene, vanoshaya vauye muchechi. Zvino ivo kutsiurwa kwamuri. Hautombovada ikoko. Unotya kuti mumwe munhu anozoti amen paunenge uchiparidza. Semudzimai mudiki wandakaverenga pane imwe nguva mubhuku duku kumusoro kuno, akauya muchechi. Vana vake akanga avarera muchechi yechinyakare kuseri mumasango pane imwe nzvimbo uko. Kwavaiva neumwari chaiwo. Saka mumwe muchinda wechidiki akauya rimwe zuva nokuroora musikana uyu. Akati aiva wechechi yekunze, munoziva, imwe yemachechi makuru esangano rimwe chetero uko muguta. Saka akaudza mai vacho kuti aiva mukristu. Saka akaroora mwanasikana ndokubuda naye. Zvinoka pakupedzisira akamuburitsa kubva mukachechi kekare seri kumakomo ndokuuya kune yekunze kuno. Chechi huru iyi yakanaka, zita rimwe chete. Asi seri uko vakanga vaine mweya mutsvene. Kunze kuno vakanga vasina chavainacho. Saka zvino pavakapindamo, iyi chechi huru yakanaka. Saka amai vacho vakati rimwe zuva vakanga vachiuya kuzoona mwanasikana wavo. Zvino vakashaya kuziva kuti vaizoita sei navo zvachose. Saka pavakauya zasi, vaitaridzika sechimwe chinhu chiri mubhuku rechinyakare, rimwe remadhirezi maduku ane mutsipa wakakwirira. Munoziva, nemaoko marefu nevhudzi ravo rakakamirwa kumashure, rakanyatsoti tsepete saizvozvo, rakakamirwa kumashure, munoziva. Zvino vakauya zasi ndokuti, zvakanaka, hareruya mudikani, makadii zvenyu mese kuno? Zvakanaka, vakati, zvino mangwanani isvondo. Vakati, imi mose muri kuenda kusevhisi, hamusi here? Murume wacho ndokuti, tichaita sei navo? Akati, hatikwanisi kuenda navo ikoko vakadaro. Ndokuti, zvino, handizive zvokuita. Zvino akati, amai, ndinokuudza isu. Amai vakati, asi mudiwa, handikwanisi kugara kunze kwechechi. Zviro kwazvo kune imwe chechi yakati nechekuno. Vakati, ndakaona imwe pakona apo, ndichangoenda hangu ikoko. Zvino murume uyu akati, zvakanaka, tichatongoita izvozvo. Saka pavakapinda, vakavarega vachipinda kutanga. Maona, vachinyara nawo havo ndokuuya vachidarika mugwagwa vaine kasiketi kadiki kaya munoziva nebhaibheri ravo riri muhapwa yavo zvinokahama vanogona kunge vaisava nezita ravo mubhuku revakakurumbira asi ndinofunga kuti vaiva nezita ravo mubhuku reupenyu regwayana ndicho chaiva chinhu chikuru pavakapinda muchechi vakagara pasi kumashure uko ndokuzviwanira chigaro munoziva ndokuvhura bhaibheri uye vakatanga kuverenga zvino munhu wose akatanga kutarisa-tarisa akafunga kuti chimwe chinhu chekare kare chakanga chadonha kubva pane imwe nzvimbo vachingotarisa-tarisa kudaro ini zvangu vakapfeka mbatya dzavo dzakanaka munoziva maraodhikiya chaiwo nemadhirezi avo akanaka nezvimwe zvakadaro vakatarisa kumashure ndokuona mai vadiki ava vakagara ipapo vaine kunyemwerera kukuru pachiso chavo munoziva vachiverenga bhaibheri ehe zvino mufundisi mushure mechinguva mushure mekunge vapedza zvimwe zvinhu zvose pakupedzisira akanga ava nemaminitsi angangoita 50 nekutaura saka akasimuka akati ishe vakanaka ivo vakati mwari ngavarumbidzwe ndizvozvo hareruya zvino munhu wese akarebesa mutsipa wavo sehanzi achitarisa-tarisa anga ari aniye iyezve mushure mechinguva akati akati makristo muzera rega rega vanofanira kunge vari mhare makristo makuru akanaka kana chimwe chinhu chakada kudaro amai vakati mwari ngavarumbidzwe ndizvozvo zvino vose vakatarisa-tarisa uye iye akatarisa kubhodhi rake remadhikoni zvino bhodhi remadhikoni rakabata nyaya yacho vakaenda kumashure ndokutora mudzimai mudiki uyu neruoko ndokubuda naye panze vakati muri kukanganisa mufundisi makafa uya hamuzvizive hongu kwaumahwindo enyu asingaonese zvemukati achazovei ko mabheji enyu akanakisa uye ungano yenyu huru chiiko yakangonanga mugehena sekashiri kakananga mudendere rako nokuti kana usina mweya wamwari wakarasika kunze kwekunge wakazvarwa patsva haugone kuona umambo hwamwari zvinovava izvi zvakaita sekutora kwandaiita mafuta epfuta ndakati amai handitongoakwanisa zvangu vakati kana akasakurwarisa haana zvaanokubatsira saka ndofunga ndizvo zvaakaitawo iri zvakare dai waizotaura navo zvivakwa zvikuru zvakanaka nezvimwe zvakadaro ivo ukaenda kuchechi kwavo zvoitika kuti wati woenda kuchechi kwavo woti zvino ndinokuudzai muri mapendekosti hongu aha chokwadi tiri mapendekosti munotenda mukuzvarwa patsva here hongu zvakanaka ndinoda kukuratidzai chimwe chinhu tarisai chivakwa ichi munoziva kuti imarii pachivakwa mutengo wechivakwa ichi chakaita madhora 750,000 kuchivaka munoziva hataimbenge tiinacho chakadai taitoveza suko pamukoto uye tarisai kwese kwese munoona zvinhu zvose izvi zvikuru zvavanazvo hongu changamiri uye vanobva vati tine zvinhu zvikuru zvose izvi asi havana mutoro wemweya yakarasika vanogara vachida kukuratidzai kuti vane chivakwa chakadii tarisai bhuku redu remazita resunday school kuti rakakura sei zvinobatsirei kana vasina mweya mutsvene vakapfuma vaine zvinhu zvakawanda hapana chavanoshayiwa ndizvo zvaakataura unofunga izvozvo asi hauzive kuti uri murombo unonzwisa urombo wakasuwa uri bofu hauna kusimira uye hauzvizive maona izvozvo chokwadi vanoti munozivei taimbova chechi diki yataishandisa iri kuseruko chaiko ino ndiyo huru yacho zvino uye ndinokuudzai havana mutoro wemweya yevanhu asi iwo vanotoona kuti zvinhu zvese izvi zvaitwa betsero yemadzimai nezvimwe zvinhu zvese izvi zvese zvinofanirwa kuti zviitwe asi hapana kana mutoro wemweya yakarasika varume chechi iyi zvayapinda mazvirika vakanga vasina mutoro wemweya yevanhu asi vaive nemutoro weupfumi ndizvozvo vaive nemutoro usiriwo vaive nemutoro wepfuma yavo asi kwete mutoro wemweya yakarasika magwaro akati havana kuziva kuti vainzwisa urombo vakasuwa vari mapofu vanofunga kuti vanogona kutora mari votendeutsa pasi rose dai taingokwanisa kuwana chirongwa chekuti tigone kuwana mari yakawanda pano ndinotenda kuti tinogona kutendeutsa pasi rose kana vamwe vevanhu vakapfuma muchechi yedu hama Branham kana tikangovaita kuti vaburitse mari uye ndinotenda kuti tinogona kutanga imwe society inozotenderera uye yotendeutsa pasi rose taigona kutora ndege todonhedza mabhuku kwese zvako muafrica nezvimwe zvakadaro dai taingova nemari hama nyika haitendeutswe nemari nyika inotendeutswa nemweya mutsvene kuparidza kune simba kwemweya mutsvene nemuchinjikwa ndicho chinhu chega chichatendeutsa nyika urongwa hwamwari hausi mari mweya mutsvene ndizvo zviri urongwa hwamwari kuzera rechechi eraodhikiya kana rimwewo zera rechechi hongu changamiri vanoda mweya mutsvene vanoti tine ndarama yaiva ndarama hongu asi kwete yemhando chaiyo vaiva nendarama yakawanda asi kwete yemhando chaiyo zvino saka vakarayirwa najesu ndinoziva kuti wakapfuma uye une ndarama uye hapana chaunoshayiwa asi Ndinokurayira kuti uye utenge kwandiri ndarama yakaedzwa mumoto, imwe mhando yendarama yakasiyana. Ehe, ndarama yakaedzwa muvira remoto, yakapfuura nemumoto werufu, yakapfuura nemukarivhari ikabuda. Ndarama yakawanda iyi yaminayo iye zvino inokanganisika. Ichaora, ichaita ngura. Kana mukagona kunyora izvi pasi, Jakobho, mutsvene Jakobho 5:1 kusvika 4, uye muchawana zvazviri akati, endai imi varume vakapfuma zvino pakuuya kwashe. Chemai muungudze nekuti matambudziko enyu awira pamusoro penyu. Ndarama yenyu yaora mukati menyu. Munoona? Ndiyo mhando yendarama inoora. Asi ndarama inopiwa naJesu, mweya mutsvene, mafuta endarama yemweya anodururirwa mwoyo mako. Uye ini zvangu pakukurayira imi, uyai mutenge kwandiri ndarama kana muchida kupuma. Hongu. Uyezve vaiva mapofu. Zvino chinhano chakaipa chekunge uri. Handifunge kuti makristu aya aive mapofu zvakanyanya sezvavaive vachingoona zviri pedyo. Ndinotenda kuti vaingoona zviri pedyo. Chinhu chega chavaigona kutarisa chakange chiri zvivakwa zvavo zvikuru. Chinhu chega chavaigona kutarisa chaiva ungano yavo huru. Chinhu chega chavaitarisa yaive kwaya yakashongedzwa zvakanaka nenguo dzavo huru nezvinhu. Ndinofunga kuti vaingoona zviri pedyo. Havaikwanisa kuona zvinodarika pamhino dzavo zvachose. Handifunge kuti vaiva mapofu, vaingoona zviri pedyo. Chavaingoona bedzi zvaive zvavo. Zvino munozivei, tiri venhingi-ningi, masangano avo makuru, mhomho dzavo huru, nhengo dzakawanda, Sunday school yavo, zvivakwa zvavo zvakanaka. Asi vaitoda mweya mutsvene, Jesu akadaro. Vaida mweya mutsvene, saka Ishe vakati kwavari, ziso kana muri meso akashata kwazvo, uye munongoona zviri pedyo zvekuti hapana chimwe chamuri kuona kunze kwechivakwa chenyu chikuru pano, neungano yenyu huru yakanaka, newenyu meya weguta nevose vari kuuya kuchechi kwenyu, uye mune vakakurumbira. Asi ini makandikanganwa. Asi kana uri bofu kudaro, nemaziso ako achirwadza kudaro, ndichakutengesera mushonga wemaziso. Munoona, zvinoshamisa kuti vana chiremba vedivhiniti vavo vakanga vasiinawo zvachose, handizvo here? Vaiva nezvinonhuhwira zvakawanda, vaiva nedzidziso yebhaibheri yakawanda, asi vaida mushonga wemaziso, mweya mutsvene wamwari, kukwizira meso avo uye nokuvaita kuti vatarise pakuuya kwashe, kuvaita kuti vatarise pabhaibheri, kuvaita kuti vatarise pashoko. Vanoziva kutaura kuti amen. Zvakanyatsonaka chaizvo. Vaiva nezvinonhuhwira uye vaiva nemafuta ekuzora, asi vaida mushonga wemaziso. Ishe vakadaro, akati unoda tumushonga twemaziso kuti tuende pameso ako, zvino tunoavhura. Ndaisimboti ndichiri mukomana mudiki, ndakazvitaura izvi, ndinotenda ndinogona kunge ndakazvitaura kuchechi. Izvi zvauya mupfungwa dzangu zvino. Ndakakurira zasi kumakomo eKentucky chimwe chikamu, uye taigara muimba yekare yemapuranga amai pano, uye taive nekanzvimbo kadiki kumusoro, uye takanga tiine metiresi yemauswa. Zvino pamusoro pemetiresi iyoyo yemauswa paive nematiresi yeminhenga. Handizive kana muchiziva kuti metiresi yeminhenga chii kana kuti kwete, kana mubhedha weuswa. Mubhedha wekare taiva varombo zvikuru. Baba naamai vaive nemubhedha wavo mukamuri yepasi. Zvino saka taikwira manera madiki topinda pamusoro. Zvino amai vaiisa dzimwe nguva chimedu shecanvas pamusoro pezvifukidzo nezvimwe kuchengeta. Unoziva, unomira, unorara ipapo otoverenga nyeredzi pakati pemapuranga ekare akapfekerana. Makatojeka nechiedza chemwedzi, munoziva, uye paine maburi makuru padenga saizvozvo. Uye saka kana kwaita mazaya echando kana chimwe chinhu, kana mvura ikatanga kunaya, isu vana vadiki taipinda pasi pechidimbu chekanvasi ichi munoziva, kuchengeta izvo kuti tisanyorova. Uye dzimwe nguva mhepo ikapinda nemaburi iwayo, taibatwa nedziwa, uye maziso edu aiita maranga. Munoziva, aivharwa ese nechando, chando mumaziso edu. Uye saka amai vaitidaidza mangwanani, burukai. Ini ndaiti handikwanise kuuya amai, nekuti meso angu ose ane maranga. Ndaive nemabori maari, munoziva, kutonhorwa muziso. Handaikwanisa kuavhura, munoziva, kakomana kaduku ndakarara ipapo, uye ini nahambi nevamwe tichiedza kuvhura maziso edu, uye taitadza kuzviita, takapofomadzwa. Sekuru vangu vaiva mutei, vaiteya majerenyenje, majerenyenje. Uye ndiwo waive mushonga unorapa zvose kumba kwedu, waive mafuta ejerenyenje. Taizora bhutsu dzedu mafuta ejerenyenje. Uye kana waiva nechikosoro, vaiisa turpentine pairi, uye hongu waitofanira kuimedza saka kuitira chikosoro. Zvino kana maziso edu aita maranga, amai vaitora zvinhu izvi. Zvakanaka, mira zvishoma, mudiwa. Vaimhanya mukicheni votora kapu huru iyi yemafuta ejerenyenje, ndokuigadzira ipapo, vogoita kuti ipise zvakanyanya. Zvino vaiuya vokwizira maziso edu, munoona, kusvikira ashanda basa rawo. Zvino mushure mechinguva ndaisvika pekuti ndaikwanisa kuona kuvhura maziso angu, kutora mafuta ejerenyenje ayavhura. Uye ndinokuudzai, tava nemhepo yakaipisisa. Kwave nechando chakanyanya chapararira nenyika yose. Mabhaptisti vakati mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu chakadaro chinonzi mweya mutsvene uye hapana kutaura nendimi hakuna rubhabhatidzo muzita raishe jesu uye mhando dzose dzemhepo uye dzakavhara maziso mazhinji neimwe mhando yechando chepamweya zvinototora chinopfuura mafuta ejerenyenje kuvhura maziso iwayo hama zvinototora rubhabhatidzo rutsva rwemweya mutsvene kukwiza maziso ako uye ogokwanisa kuona zvichabvisa kuona zvinhu zviri pedyo mauri kuti ugoona kuti shoko ramwari nderechokwadi ndizvozvo ndinokurayira kuti uye kuzotora mushongo wemaziso kubva kwandiri mhando inozodza meso ako saka vana chiremba vedzidzo yebhaibheri vane yavo dzidzo yose yebhaibheri nezvinonwira zvavo nezvimwe asi zvinotora zvinodarika izvozvo zvinotora mweya mutsvene kupa chiratidzo chepamweya kuona masimba ekudenga achishanda mweya mutsvene mushonga wemweya mutsvene mushonga wemaziso uyu mafuta anopisa tinozviziva uyezve mweya mutsvene ndiwo mafuta amwari uye dzidziso dzebhaibheri dzese nezvinonhuhwira hama mudikani wakaringana iwe hapana chakaipa ne zvese zvakaringana zvinokati nechechi hurusa iripo muguta zvinonhuhwira izvozvo hazvishande kwete changamire zvinokuita kuti uone pano apa chaipo kuona zviri pedyo uye woti hongu tine chechi hurusa asi ko kutongwa kuri kuuya mwari pavachakuitai kuti mupindurire imi nhengo dzechechi yeraodikia handisi kutaura zvakanyanya pano asi ndiri patepi uye zviri kuenda pasi rose munoona saka ndiri kutaura nevanhu vangaite mamiriyoni akati kuti panguva ino munoona saka zvino ndizvozvo yeraodikia ine kakudziya yakadzokera shure inoona zviri pedyo handitozivewo zvimwe zvose manyurusi nyurusi masanganiswa harina kana musoro pakutanga kwacho zvino ukataura naro rinosimudza nzeve huru dziya mudenga roti ho 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 harina kana mutsa pariri iro masanganiswa riri pakati pebhiza nedhongi ndiro dambudziko zvino ukabatanidza vanikoraiti nevaraodhikia pamwe chete zvinonowana dhongi zvakare zvatinoda ndizvozvo havazive ukavaudza zvekupodza kwamwari rubhabhatidzo muzita rajesu vanoti ho ho mufundisi wangu haita ho ho hatitendi izvozvo semapresbyterian mafuza ndizvo zvaungavadana ndinovenga nyurusi asi ndinokuudzai ndinoda bhiza rakanaka rakapfava rine dzinza vakomana unokwanisa kuridzidzisa chimwe chinhu unogona kuridzidzisa kugwadama nekupinda musekasi uye rotopoza raita zvinogonekwa nemunhu nekuti riri rinoziva chimwe chinhu rine dzinza raro nyurusi harizive kuti baba varo ndiani kana kuti mai varo vaive ani uye harikwanisi kuzvibereka pacharo ndizvo zvakaita mamwe emasangano ekare aya anotonhora etsika haambokwanisa kumuka zvakare kereke painongopinda musangano yatofa haimbofa yakamuka zvakare chii ichocho masanganiswa Martin Luther aive yakanaka asi paakaita sangano akaitei Methodist yaive yakanaka payakaita sangano chii chaakaita Pentecost yaive yakanaka asi pamakaita sangano makaitei makaiita masanganiswa makaiberekera muchechi yekatorike yechinikuraiti ndizvo chaizvo zvamakaita makatora chimiro chayo cherubhabhatidzo ndokutora nzira dzayo nezviito zvino bhaibheri rakati uri mukunda wemhombwe chipeve mukunda wezvipeve ndizvozvo chaizvo bhiza rakanaka chairo rine dzinza raro hei rakanyorovera rakanaka ndinorifarira rinoisa musoro waro pamafudzi ako rine rudo rine mutsa sei rinoziva kuti baba varo ndiani rinoziva kuti sekuru varo ndiani rinoziva kuti baba vasekuru varo vaive ani rinogona kuronda richidzokera kumashure rine dzinza raro uye ndinofarira kuona mukristu chaiye ane dzinza chairo kwete kutakura tsamba yake mumethodist vhiki rapfuura uye mubhaptist vhiki rino nemupendekost vhiki rino iri mupilgrim holiness vhiki rinouya racho haazive kuti baba vake ndiani kana kuti amai vake ndiani asi regai ndikuudzei munhu akaberekwa nemweya wamwari anogona kukudzoserai chaika kuzuva rependekost anogona kukuudzai kuti mupendekosti chaiye ane dzinza amen ndinoda kuva pendekosti kubva panhongonya yemusoro wangu kusvika pasi petsoka dzangu handisi kureva pendekosti yesangano ndiri kureva simba chairo rakristu akamuka ropafadzo chairo rependekosti mushonga wemaziso zarura meso ako kuti tigokwanisa kutarisa kumashure chaiko toona kwayakabva uri kungotarisa zviri chechi nhasi tarisa kumashure uone kwayakabva zvino woramba uchifamba wakananga kuna mwari unobva pazviri hongu changamiri zvakanaka ndacherechedza chimwe chinhu ndokuti havana kusimira havana kusimira uye havazvizive chokwadi hauna kusimira uye hauzvizive zvino munhu iyeye ari muchinhano chinosuwisa kana munhu achinzwisa urombo ari bofu akasuwa asina kusimira zvino kana iye akazviziva anozvibatsira asi kana asingazvizive muchinda anonzwisa urombo uyu anenge arasika njere ndizvo here Zvanga zvakati simbei. Akarasika njere, hazvina zvakakwana kuti azvibatsire. Ukamboona munhu achidzika nemugwagwa ari murombo, akasuwa, bofu, achinzwisa urombo, uye asina kupfeka, zvino iwo woti, hama, hamuna kupfeka. Oh, handina here? Oh, hama, ndibatsirewo pane imwe nzvimbo. Ndibatsirewo kuti ndipfeke hembe. Asi ukafamba kuenda kwavari woti, nai, makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda?
Uri chiko iwe mumburuki mutsvene?
Saka nai uri kureva kuti kudi?
Usataura neni saizvozvo. Ndiri mupresbyterian, ndiri mubaptist, ndiri wechakati chakati nechakati chakati.
Wakashama uye hauzvizive. Zvino handisini ndakataura izvozvo. Bhaibheri ndiro rakataura izvozvo nezvezera rino. Wakashama uye hauzvizive. Uya utenge hembe kubva kwandiri, akadaro. Nguo chena. Nguo chena ndedzevatendi, ndiko kururama kwevatendi. Maona. Hauna kusimira? Oh, chokwadi. Womushangamire. Oh, unoti, hama Branham, kwete chechi yedu. Ichechi inopfeka zvakanakisisa muguta. Handingapokane nazvo. Mamwe emafashoni echizvino zvino, micheka yakachekwa zvakanakisa echizvino zvino inopfekwa nenyanzvi dzekuHollywood. Inokwezva ruchiva zvikuru kusvika pekuti unokwezva meso emurume wese ari mumugwagwa. Chokwadi. Mumwe mudzimai akati kwandiri akati, hama Branham, munoreva here kundiudza? Zvino tinotenga maroko aya kubva muchitoro. Uye ndoga unogona kutenga.
Ndikati, vachiri kutengesa machira nekugadzira michina yekusonesa. Haisi kana pembedzo pane izvozvo.
Bhaibheri rakati, ani naani anotarisa mukadzi kuti amuchive, atoita upombwe naye. Ndizvo here? Saka zvino kana mudzimai akazvipfekedza zvinokwezva ruchiva, iyewo zviisa pamberi pemurume, ndiani ane mhosva yazvo? Mudzimai ndianayoka, ndiye azviita. Ndizvozvo chaizvo.
Zvino unogona kunge wakachena seruva rehapa kumurume wako. Unogona kunge uri musikana wechidiki usina kumbobvira waita chakaipa muupenyu hwako. Uri mhandara paunoroorwa nemurume wako.
Asi kana ukapfeka saizvozvo, woita kuti varume vakutarise nenzira iyoyo. Murume iyeye atoita upombwe newe kare mumwoyo make. Mutadzi iyeye akutarisa. Semukristu unogona kunge uine mbatya dzakanakisisa muguta. Machira akanakisisa euru. Asi hazvina kufanira kumutsvene wamwari kuti apfeke saizvozvo.
Oh, hongu, usauye kumwana wamwari. Oh, kwete, vanodaro. Saka vanoti,
chechi yedu, vakapfeka zvakanaka. Vakati vaive vakadaro. Vakanga vari vapfumi, vasingashayiwi chinhu. Chokwadi, handiti vakati kunyange mufundisi wedu anobuda akapfeka nguo huru kwazvo. Kwaya yose inobuda yakapfeka nguo huru kwazvo. Dhiabhori akamoneredzwamo pasi pano.
Ndizvozvo.
Oh.
Zvino regai ndisataure izvozvo zvakare. Saka ndinogona kungosiya zvakadaro.
Zvakanaka.
Oh.
Zvinhu zvose izvi zvikuru. Makwaya ane magamens. Makwaya anobhadharwa. Unofanira kuvabhadhara kuti vaimbe. Unofanira kupa muparidzi akawanda zvakadai kana kuti achawana rimwe basa rinomubhadhara zviri nani. Anodana boka rematrusti pamwe chete oti, zvino hama, ini manga muine mutsa kwazvo kwandiri pano. Munondipa mazana akawanda kudai pavhiki kana chimwe chinhu zvakadaro. Asi imwe chechi yepresbyterian yeku vanoidadza kuti Pentecost kana chero zvaingava mhiri kuno, vandivimbisa kuti vachandipa yakawanda kudai. Oh, ini zvangu. Zvino mutsvene ari murombo anei? Vane mukana wakaita sei? Koka chechi kevarombo kakazadzwa nemweya mutsvene, vane mhando yemukana wakaita sei? Havaikwanisa kubhadhara zvakadaro. Saka Ishe vanokusimudzirai chimwe chinhu ipapo. Amen. Chinosarudzwa naivo pachavo, vochizadza nemweya mutsvene, zvino vomugadza semutariri mukuru pamusoro payo. Anotumira zasi akati, ndinokurayira kuti uye utenge nguo chena kubva kwaari.
Bhaibheri rakati, nguo chena ndiko kururama kwevatsvene.
Zvino ndinotenda isu ngatisvikei sepandima 19 zvino. Ndinotenda kuti ndima 20 yatiri pairi zvakanakisa zvandinogona kuona. Hongu, uye tichivhara pane izvi. Zvino nyatsonyararai zvino uye muteerere zvino patiri kuita izvi. Teererai. Tarira, ndimire pamusuo ndichigogodza. Kana munhu akanzwa izwi rangu uye akazarura musuo, ndichapinda uye ndichadya pamwe naye naiye neni. Kuna iye anokunda, ndichamupa kuti agare neni pachigaro changu choushe, kunyange seniwo ndakakunda uye ndikagara pamwe chete nababa vangu muchigaro chavo choushe. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke. Ichi ndicho chimwe chitaurwa chakanyanyisa kutsaurwa chandati ndamboona mutestamende itsva. Ndinoda kuti mucherechedze. Ndimire pamukova ndichigogodza. Izvi zvinowanzoshandiswa chinokorwa chekudana vatadzi. Ndizvo here? Tinoudza vatadzi, Jesu ari pamukova achigogodza. Asi he unoi.
He's knocking at the church door.
Ari kugogodza pamusuo wechechi. Nokuti akambofamba navo. Asi ivo nesangano ravo nenyika nekutonhora vakanga vamusiya ari kunze kwechechi. Zvinorangarirai pakutanga kwemazera echechi tichivhara. Akanga achifamba pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Ndizvo here? Mazera manomwe ekereke. Uye kumagumo kuno tinomuona ari kunze kwekereke ipi? Yeraodhikiya. Chechi yeraodhikiya. Kunze. Vaive vasiya vamusiya kunze. Handiti akanga akamira kunze achiedza kudzokera mukati. Mufananidzo unosiririsa zvakadini. Muponesi wepasi rose akamira kunze kwechechi yaakatenga neropa rake pachake. Vanonyadzisa. Ndimire pamukova ndichigogodza. Mushure mekusundirwa kunze kana kudzingwa, zvino achiedza kudzokera mukati, anokambaira achidzoka uye ogogodza pamusuo. Ichi ndicho chinyorwa chinokatyamadza mutestamende itsva. Ndinofunga kuti hapana chimwe chingave chinosiririsa kupfuura ichi. Kuona muponesi wepasi rose achibviswa muchechi yake pachake. Zera reraodhikiya. Mushure mekunge apedza kuvaudza zvavakanga vaita, kukuma kwavo nezvose nezvavakanga vari uye kuti vaiva nekakudziya nezvimwe zvakadaro, uye vaiva ivo aisafanira kuti avasvipire kunze. Vakanga vamusvipira kunze. Uyehe zvino izvi zvose izvi achiri kugogodza pamukova achiedza kudzokera mukati. Kuitirei? Kuvapa upenyu husingaperi. Vacho chaivo vakamuuraya paKarivhari. Akanga ari kuedza kuponesa mweya yavo. Ndiwo mufananidzo unonyanyisa kusiririsa wandati ndamboona muupenyu hwangu, wandati ndambofunga nezvavo. Kusiyiwa. Ko akasiyiwa kubva pai? Zvinoteererai, shamwari. Kana izvi zvisingashamisi, torai mufananidzo wazvo. Ngazvisini nepakadzika mumwoyo mako. Muponesi wedu. Paive panyika akasiyiwa mune rudzi rwake iye. Akarambwa. Akasiyiwa. Nyika yakamusiya ndokumuroverera. Uye zvino kubva kuchechi yake pachake ari kusiyiwa. Hadiwe chero kupi zvako. Hapana chavanomudira. Vane sangano. Vakanga vasingamudi. Vana papa, chii chavangade naye zvakare? Vakawana muarchbishop mutariri mukuru. Vakanga vasisina basa nemweya mutsvene zvachose. Vakanga vasingachauda zvachose Kristo mweya mutsvene. Vakanga vasingamude. Saka vari, handitendi kuti vakangosimuka ndokumukanda kunze nokuti vakanga vasina kumusuwa. Vakanga vasati vamusuwa nokuti vakanga vachiri kuimba nzimbo kwaari. Muparidzi akanga achiri kutaura nezvake, saka vakanga vasati vamusuwa. Asi hunhu hwavo hwenyika nesangano ravo vachiita sangano vachiti mazuva eminana akapfuura uye hakuna chinhu chakadaro seichi neicho. Ndinokubvunzai, rumutsiriro rwose rwakambouya chero imi vanyori venhoroondo, zvino ruchidzika nekuno machechi aya, rumutsiriro rwose rwakambouya irwo rwaigara ruchiunzwa ruchibva kunze kwesangano. Chero munhu upi akambotanga rumutsiriro aive kunze kwemasangano. Uye nguva dzose rumutsiriro rwakatanga, vakava nezviratidzo nezvishamiso zvokutaura nendimi nokupodza nezvimwe zvakadaro zvichiitika. Pakangofa muvambi iyeye, vakabva vaiita sangano, uye vakaita sangano kubva mairi ndokubva vafa. Chaizvo zvino Mwari havana kuzombova nechekuita navo zvakare. Ndizvozvo chaizvo. Zvino heunoi ari pazera rechechi rekupedzisira, akamira kunze kwemukova. Mwari samasimba. Izvozvo zvinoputsa mwoyo wangu kufunga nezvazvo. Ishe wangu akamira kunze kwemusuo wechechi yake pachake. Mushure mekusundirwa kunze nezvenyika nekutonhora nesangano nekusava nehanya, akamira kunze kwemukova achigogodza achiedza kudzokera mukati. Pandazvifunga nguva shoma yapfuura, ndangokotamira patafura yangu ndokutanga kuchema. Ndafunga, ndinogara kufunga. Apo Jesu akanga agere mumba memufarisei wekare uya imomo. Hapana kana akaitawo hanya naye. Paiva netsoka dzakasviba. Havana kusangana naye pamukova nekugeza tsoka dzake nekumuzodza. Vachibvisa mufudze nezvinhu uko kwaakanga achifamba, nguo yake ichitsvaira kwese kwese. Zvakaunza kunhuhwa kwekare kuya kwenzira kwainge kwafambwa nemabhiza nezvimwe, ndokubva zvaisa kunhuhwa ikoko paari. Vaigara vachigeza tsoka, ndiyo yaive tsika yacho. Zvino mugezi wetsoka igara pamusuo. Zvino kana munhu achinga auya, vaigeza tsoka dzake, vosvika kumusoro ikoko, votora shangu duku dzinomukwana, vomupfekedza. Uye vaizodza musoro wake nowake, uye vomuita kuti anhuwirire zvakanaka, uye nekutsva mumutsipa wake kubva mumurazvo wezuva, okamira shure bvudzi rake obva apinda, uye kugamuchirwa kwacho kwemuenzi. Zvino heino nzira yava mira pano zvishoma pet, ndinoda kuratidzai chimwe chinhu. Heino nzira yavaiita nayo, vaizomugamuchira sezvizvi. Zvino ndinotenda kwete sepano, ndinotenda kuti zvakaita sechimwe chinhu chiri murongwa uhu pano. Kugamuchira sezvizvi, munoona, nokumbundirana, zvino aigamuchirwa. Asi Jesu paakauya kumabiko aya, sekuuya kwaakaita kumutambo wePentecost pano, mumwe munhu akanga amupotsa. Vaive vaine hanya nezvinhu zvavo, mabhishopi nevamwe vakadaro vaivepo. Jesu akakokwa asi hapana akageza tsoka dzake. Zvino hapo paaive agere nechemukona, vaisatomboziva kuti aivepo, netsoka dzake dzainhuhwa, tsvina iri kwese paari aine huruva. Zvino ipapo kune chipfeve chinonzwisa urombo chakare zasi kwemugwagwa chakauya kumusoro ikoko, aingova nemari shoma muchihomwe. Zvino akatarisa ndokuona Jesu akagara ipapo netsoka dzakasviba. Zvakarwadza mwoyo wake. Akati, ndiye murume akaregerera mukadzi uya zvivi zvake. Ndiye murume wandakanzwa kuti akapodza. Sei vasingaiti hanga naye? Nokuti mabhishopi nevamwe vose vakanga varipo vakamudzingira kunze. Hoyo uyo vakamukoka kuti auye. Ndiyo nzira yatinoita nayo. Tinomukoka kuti auye kumusangano yedu, asi zvino kana tauya tinonyara naye. Oh, anengagari uye ndoti Ishe ngavarumbidzwe. Oh, kwete, hapo pagere vana Jones vanozofunga kuti ndainge ndiri muumburuki muchene. Iwe munyengeri, ndizvozvo chaizvo. Ndinotya kuti ndingataure nendimi, uye ivo vanganditi munhu wendimi. Uri munhu akasuwa anonzwisa urombo. Zvinorangarirai izvi zviri kupinda, munoona. Wakasuwa unonzwisa tsitsi, uri murombo hauna kusimira uye uri bofu uye hauzvizive. Jesu agere ipapo netsoka dzisina kugezwa. Zvino chipfeve chemumugwagwa ndinomuona achidzika zasi. Ngatitaurei timutore kwechinguvana. Ndiri kumuona achienda zasi kuchitoro. Zvino iye anoti, ini. Zvino misodzi yakatanga kuyerera ichidzika pachiso chake. Zvino akati, ini handikwanisi kuzviita. Kana ini ndikatora zvinhu izvi kumusoro uku, anozoziva kwandakawana mari. Anoziva kuti ndakaiwana sei. Asi ndicho chinhu chega chandiinacho. Ndizvo zvoga zvaanoda. Maona, haana basa nazvo. Iwe chingouya, hapana chandinounza mumaoko angu. Saka akawana mamwe mafuta okuzora, zvino akauya nawo. Zvino akasvika ipapo ndokufunga, oh, dai ndaingokwanisa kumuona. Zvino akabva averevedza achipinda ndokupota nepamukova pane imwe nzvimbo. Uye kwete, vakanga vasina kumugamuchira. Naizvozvo akatora bhokisi rearabhasta ndokuriputsa, ndokuriisa pake patsoka dzake, ndokutanga kushambidza tsoka dzake. Zvino akatanga kuchema, oh, anofanira kunge ari iye. Ndiye uyo wandakagara ndichiverenga nezvake mubhaibheri. Ndinoziva kuti achazvicherechedza. Uye chinhu chekutanga, munoziva, imvura yakanaka sei yetsoka dzake, misodzi yekutendeuka ichiwira patsoka dzake. Akanga asina chijira chekupukuta tsoka dzake nacho, saka akabata kumusoro ndokutora bvudzi rake. Bvudzi rakamonyoroka rakanaka riri pasi rose, misodzi ichierera zasi nechiso chake. Saizvozvo akageza tsoka dzake, uye apa neapo aishoda tsoka dzake, ogeza tsoka dzake. Saizvozvo Jesu aine tsoka dzakasviba, uye pasina aiita hanya nazvo. Uye nhasi anotakura zita rakasviba semuumburuki mutsvene, chimwewo chinhu chakadaro. Uye vanhu havana ushingi hwekumumiririra. Uyu muchinjikwa wakayereswa ndichautakura kusvikira rufu rwandisunungura. Ndichatora nzira nevashoma vashe vanozvidzwa. Ndatanga kupinda pamwe naJesu. O Ishe, nditorei mundipfuudze. Nditorei mundipfuudze, Ishe, zvisinei nezvazvinotora. SaJakobho ndine piro yedombo. Zvinoita mutsauko wei? Zvaakandiitira. Zvino chipfeve chinonzwisa urombo ichi ipapo chichichema, chichiungudza. Zvino chinhu chekutanga, munoziva, hepano pakamira Simoni muchinda mukuru akamuita kuti auye, akati zvinoratidza kuti iye muprofita here kana kuti kwete. Aizoziva kuti aiva mudzimai wemhando ipi, munyengeri uyo. Saka mushure mekunge apedza, zvino Jesu haana kumbofambisa tsoka dzake, akangogara ndokumutarisa, ndokuramba akamutarisa. Oh, ndinozvifarira izvozvo. Hazvisi zvinhu zvikuru zvatinoita, ndezvinhu zvidiki zvatinosiya zvisina kuitwa dzimwe nguva. Akamutarisa, akangomutarisa akagarapo, hapana akanga aine basa naye. Pakupedzesera, iye arimo achichema nokugeza tsoka dzake, zvakaita sokutariswa. Zvakakwezva meso evanhu. Zvino akangomutarisa, haana kana chaakataura. Mutana Simoni akamira kumashure uko akati munoona here kana ari muprofita kana kuti kwete? Hamudaro here? Ndakakuudzai kana dai aiva muprofita, aizoziva kuti mukadzi uyu aiva ani. Munoona, taiva chechi huru pano, munoona, tinoziva. Saizvozvo tinoziva kuti haasi muprofita, aizozviziva. Mushure mekunge apedza, misodzi iyai kutendeuka ichiyerera kumeso kwake yakageza tsoka dzaJesu. Iye ndinotenda kuti akanzwa kakufefetero. O Mwari, ndaizoda kunge ndaivepo, ndaizodzigeza zvakare. Hongu changamiri. Vakomana, ko mukadzi haangazoomerwi here nekupukuta tsoka nebvudzi rake nhasi? Aitozofanira kuti amire nemusoro wake kuti azviti, kuti awane bvudzi rakakwana kuti adzipukute. Hongu changamire, akaridimbura rose. Asi ipapo, tsoka dzaJesu, pasina aimbova, vachitsoropodza, agere mukunyadziswa, kunhuwa kuya kuri patsoka dzake. Akamugeza mushure mekunge apedza akatarisa pasi kwaari sokunge aiti zvakanaka akatarisa akati Simon ndine chimwe chinhu chokutaura kwauri wakandikoka pano uye hauna kumbosangana neni pamukova hauna kundipa mvura yekugeza tsoka dzangu nayo hauna kumbozodza musoro wangu pandapinda kubvisa kuomarara kwezuva pandiri hauna kumbonditsvoda uchindigamuchira pandapinda asi mukadzi uyu anonzwisa urombo ini zvangu wekunze uyu chipfeve chemumugwagwa anga asina mvura yekugeza tsoka dzangu zvino adzigeza nemisodzi yake anga asina chokudzipukutisa nacho saka atora bvudzi rake akadzipukuta aramba achitsvoda tsoka dzangu zvino ndinoda kutaura kwauri zvivi zvake zvanga zvakawanda azviregererwa ndizvozvo haana kuzombotaura chinhu pamusoro pezvake zvivi zvako zvakawanda zvaregererwa uye nhasi apo jesu akamira kunze kwesuo remasangano ependekost masangano ebhaptist masangano emethodist achiedza kudzoka nependekost zvakare asi vanhu vari kumupfuura mushure mekunge iwe zvemunyika zvako nezvimwe zvakamusundidzira kunze kwechechi akamira achiedza achichemera kudzokera mukati zvakare uye ndicho chinhu chinonyanyisa kusiririsa chandati ndamboona muupenyu hwangu vakanga vasina basa naye iye ari kunze achigogodza achiedza kupinda mukati ndizvo zvimwe chete zvaari kuedza kuita sei ainge ari kunze havana kumukandira kunze vakanga vachiri kuimba nezvake vachiparidza nezvake asi havana kumbomusuwa muupo hwavo ndizvozvo vakanga vachienderera mberi sei vaingoona bedzi zviri pedyo vakanga vakatarisa chivakwa chavo chikuru vakanga vakapfuma vakanga vakatarisa sangano guru ravaipinda vachiedza kurivaka vachiwana nhengo dzakawanda kuti dzipinde zvino havana kumusuwa kwete kwete havana kusuwa kutaura nendimi havana kusuwa mashoko makuru ane simba amwari uyo anocheka kusvika pamwoyo uye anodzingisa mwoyo anobvarura zvinhu zvenyika nekukufurura sechimedu chechibage ivo kana ukaparidza zvakadaro muchechi yavo vanokudzinga uye ndiwo maparidziro akaitwa nemweya mutsvene jesu akati imi chizvarwa chezviva imi nyoka muuswa uye johani akazviitawo zvakare uye varume vakuru vakazodzwa nguva dzose vaivatsiura zvakasimba chaizvo ndizvozvo chaizvo asi havana kumusuwa nekuti vakanga vasina izvozvo vaona saka vaiva nechimwe chinhu chidiki chakanaka chaivabhabhadzira kumusana ndokuti ingojoina isa zita rako ipo pano uye tichakutora muunhengo hwako zvino enda unotora bepa rako kubva kune imwe chechi uye tichakugamuchira nezvimwe zvakadaro zvino chitsidzo chako chichava chemari gore rega rega unoona ndizvozvo vakapfuma vasingashayiwi chinhu asi unoda chinhu chikurusa uye haunacho jesu akamira panze achiedza kudzoka mukati nependekosta munofunga kuti chii chaizoitika manheru ano muchechi yemethodhist kana mweya mutsvene ukawira pachechi zvino votanga kudanidzira vachisvetuka vachitaura nendimi uye vachiita sevakadhakwa boka revanhu vakadhakwa handiti musangano unokandira chechi yemethodhist iyoyo kubva mumusangano munozviziva izvozvo chii chingazoitika mukereke yebhaptist kana zvikaitika zvimwe chete mapendekost handiti pane vakawanda vavo zvakaitika zvimwe chetezvo chokwadi hongu shangamire havangagamuchiri zvisina maturo izvozvo vaizoti handiti vakatokanganisa makapeti edu matsva chokwadi ini zvangu iboka rakasuwa rakadini ravari ndizvozvo zvinoka zvakanaka akambenge ainavo akafamba navo pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama uye heino mhinduro masangano nezvinhu zvavo zvemunyika mabhishopi avo makadhinari uye nemaitiro avo ose ezvenyika zvakanga zvamudzingira kunze uye vakanga vasina kumbomusuwa uye chechi zvino tichaitei kuti timudzosere mukati kana ari kunze kwechechi yependekosti zvino tichaitei kuti adzoke mukati zvichatora here kuvhota nenzwi rimwe chete revanhu kumudzosa zvichatora here kusarudzwa kwapapa mutsva kadhinari mutsva kana kuti pamwe zvichatora kusimudza rimwe sangano idzva hazvife zvakatora izvozvo hazvimbofa zvakazviita
sangano idzva harizviite. Kadinari mutsva mutsva haazviite. Mufundisi mutsva haazviite. Muvhangeri anobhadharwa zvakanaka haazviite. Hapana chinhu munyika chinogona kuitwa kunze kwako iwe pachako. Tinomupinza sei mukati? Kwete nevhoti, kwete changamiri. Hativhotere Jesu kuti adzoke mukati nokuti haapinde. Hezvinoichi. Kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, zvino tinoziva kuti mukova chii zvino. Kana munhu upi zvake akazarura mukova akanzwa inzwi rangu, kwete, kwete. Kana chechi ipi zvayo, kana chero sangano, kwete changamiri. Haashande navo, vakafa uye vakaenda pakutanga kwacho. Anozvivenga, akagara achizvivenga, akati akazvivenga uye anotozvivenga nazvino manheru ano. Asi kana chero munhu weMethodist, chero munhu upi weBaptist, chero munhu upi wePresbyterian, kana chero munhu upi weKatorike, chero munhu upi weChurch of God, munhu weNazarene, munhu wePentecost, chero munhu upi achanzwa inzwi rangu uye wogozarura mukova, ndichapinda ndigodya pamwe naye naiye neni. Ndiyo mhari dzokuchechi yePentecost, kwete kuedza kumutsiridza sangano rePentecost, asi kumutsiridza ropafadzo rePentecost mumwoyo wemunhu. Ndiyo nzira yoga, uye ndichadya pamwe naye uye iye ini. Ko anodii mutumwa kukereke? Mhari dzokukereke inotidzidzisei zvino? Kudzidzisa, kutidzidzisa, kwete kukura mumweya, kwete changamiri. Kuderera kwemweya tine kudzikira kunguva dzose. Nzira vatumwa kuchechi nemharidzo kuzera rega rega rechechi vaitsiura zvemasangano. Mharidzo yese kuchechi, chechi yaigara ichidzikira uye isingaiteerere. Mharidzo kuchechi yaisacherechedza masangano uye zvakagadzira makristu emasanganiswa anongonziwo ndizvozvo, vasina chavanoziva nezvamwari kana mweya mutsvene. Ndicho chokwadi sekumira kwandakaita papuratifomu ino manheru ano. Nhengo dzakanaka dzine kakudziya dzinongosvipwa kubva mumuromo make. Pauro akayambira marudzi aiva bazi. Zvino ndinoda kuti vamwe venyu kana mukadaro muvhure kuna vaRoma chitsauko 11 ndima 15 kusvika 27 kuti mungokwanisa kuzvinyora pasi imi mose. Uye zvese zvonguva dzaenda ndichataura izvi kwamuri zvino ndisati ndaenda, nokuti iyi zvino vaRoma kana muchida kuzvinyora pasi 11:15 kusvika 20 kusvika 27. Pauro akavaudza achitaura kumarudzi ikoko. VaRoma akati, kana Mwari, zvinoteererai patiri kuvhara mazera echechi. Pauro akati, kana Mwari havana kuregerera muorivhi wepamavambo, asi vakautema nokuda kwokusatenda. Ndizvozvo here? Chii chakaitika kuti vagurwe? Nokuti vakaramba Pentekosti. Ndizvozvo here? Pazuva rePentekosti vakaseka uye vakamhura Mweya Mutsvene. Jesu paaiva pano panyika akati vanodana, vakamudana kuti Bherizebhabhu, vakati aiva dhiabhori uye iye muuki nezvimwe zvakawanda. Akati, ndinokuregererai nokuda kwaizvozvo, asi kana Mweya Mutsvene wauya, musataura zvinopesana nawo, nokuti ukataura uchipikisana nawo haufe wakazviregererwa izvozvo. Asi rangarirai, Jesu paakatuma vadzidzi vake, kwete kuenda kumarudzi, ndizvo here? Asi zviri nani kuenda kumakwaya akarasika eIsraeri? Ko vakazvipomera pachavo sei? Nekumhura Mweya Mutsvene, kudana Mweya waMwari kuti chinhu chine tsvina. Vakaita dambe naye pavainge vachitamba mumweya nezvimwe zvakadaro pazuva rePentekosti. Guta rimwe chete iroro vakaita dambe nawo. Tito akavauraya imomo uye ropa ravo rikabuda kunze nenzira yepasuo. Vakadya vana vavo nezvose mumakore zana iwayo. Uye ndizvozvo, rimwe remarudzi makuru saipasi rakava rakadereresa, uye vakapararira kune ose mhepo ina dzenyika. Nemhaka yei? Kusatenda. Uye ndicho chaiva chigutswa chepamavambo, muti wepamavambo, Israeri. Uye Pauro haatauri here? Ndiana ane rugwaro ipapo? Warowana here pati? Simuka uverengo kubva pandima 15 kusvika pa27. Nokuti kana kuraswa kwavo kuri kuyananiswa kwenyika, kugamuchirwa kwavo kuchagoveiko, asi upenyu kubva kune vakafa. Zvino kana chibereko chokutanga chiri chitsvene, bundu zvakare idzvene, uye kana mudzi uri mutsvene, matavi akadarowo. Zvino kana mamwe matavi akadimurwa, uye iwe uri muti womuorivhi wokudondo, wakabatanidzwa pakati pavo, uye navo ukava nomugove pamwe chete navo pamudzi napamafuta omuti womuorivhi, usazvikudza pamusoro pamatavi. Kana uchizvikudza, hauziwe unotakura mudzi,
asi mudzi ndiwo unotakura iwe. Zvino iwe uchati, matavi akadimurwa kuti ini ndibatanidzwe. Zvino nokuda kwokusatenda kwavo vakakwanhurwa.
Teererai kusatenda, zvakanaka, enderera mberi.
Uye iwe unomira nokutenda. Usakarira zvepamusoro asi utye. Nokuti kana Mwari asina kurega matavi awo echisikirwo, chenjera kuti haangakuregi newewo. Tarira runako nokukasharara kwaMwari kuna vakawa kukasharara, asi kwamuri unaku. Kana uchigara muunaku hwake, kana newe uchadimurwa. Naivowo kana vasingagari pakusatenda kwavo vachabatanidzwa, nokuti Mwari anogona kuvabatanidza zvakare. Nokuti kana iwe wakatemwa kubva kumuorivhi uri wokudondo pakusikwa kwawo, uye ukabatanidzwa pamuorivhi wakanaka zvichipesana nokusikwa kwazvo, ko zviri nyore sei kuti ava vari matavi avo echisikirwo vagobatanidzwa mumuti womuorivhi wavo? Nokuti handidi, hama, kuti musaziva chakavanzika ichi, kuti murege kuva vakangwara mukuzvikudza kwenyu, kuti upofu muchidimbu hwakaitika kuna Israeri kusvikira kuzara kwamarudzi kwapinda. Uye naizvozvo rudzi rwose rwavaIsraeri ruchaponeswa, sezvazvakanyorwa zvichinzi, paZioni pachabuda mudzikinuri, uye achabvisa kushayiwa umwari kubva kuna Jakobho. Nokuti iyi ndiyo sungano yangu kwavari, pandichabvisa zvivi zvavo. Muri kuzvibata here? Pauro akati, kana Israeri yakauya uye ikaona zviratidzo pano zvemweya mutsvene uye ikagurwa, rangarirai nekuti vakaramba shoko raPauro. Rubhabhatidzo muzita raJesu, kutendeuka norubhabhatidzo muzita raJesu, zviratidzo nezvishamiso zvichitevera mutende, uye vakairamba. Zvino vakati, tarirai, tinotendeukira kumarudzi. Ndizvo here? Ngationei, ndinotenda kuti paiva pavakatanga kudanwa kuti maKristu, paiva paEfeso kana kuti Antioch. Zvino kana muti wokutanga waive mutsvene, matavi awo ari matsvene, muti wepamavambo, uye nekuti havana kutenda mharidzo yePendekosti yaiparidzwa naPauro, ndizvo here? Mwari vakavagura ndokutora muti womuorivhi wemusango uyo waiva marudzi isu, ndokutibatanidza mauri kuti tirarame kubva paba zvinhu zvemuti iwoyo. Zvino zvikuru sei muzuva rino patiri kuramba mharidzo yechiPendekosti yakauya ichidzika nemumazera echechi. Ko, Mwari vachakwanisa zvikuru sei kubvisa muti wekare iwoyo kubva pauri zvakadaro, uye vorega mumwe wacho uchipinda? Nokuti anoiramba nekuda kwokusatenda. Zvinobatanidza izvozvo nechidzidzo chemangwanani ano. Munoziva patakamira zvino, hamudaro here? Tave panguva yekupedzesera yekubviswa kwechechi yemarudzi, kubvutwa kwayo, uye nokuuya kwemweya mutsvene uchiuya pamusoro pemaJudha, uye Jesu achizvizivisa kusimbisa 144,000 ezvokaizvo, kudzosera muti wepamavambo, kudzokera muropafadzo muIsraeri zvakare. Jesu haasi kuzomira kunze kwemusuo wako uye achingogogodza nguva dzese. Pane nguva yaachaneta nazvo obva afuratira achienda, ipapo ndiwe uchagogodza, asi hauzombofi wakamuwana. Uya nguva ichiripo, uya pachiri nekugogodza. Usarerutse nechero chinhu chisiri rubhabhatidzo rwemweya mutsvene serwavakawana paPendekosti, nemhando imwe chete rubhabhatidzo rwemumvura, zvinhu zvimwe chete zvavakaita ikoko. Usarega chero chinhu chichiisa chero chinhu mumwoyo mako chisiri ichocho. Zvino kwamuri, shamwari dzangu dzechikatorike, regai ndikuudzei chimwe chinhu. Munotenda mumhandara Maria. Mhandara Maria ari amai vaJesu Kristu, akatozoenda kumusoro kuPendekosti ndokuzadzwa nomweya mutsvene, uye akaita semunhu akadhakwa. Akanga ari pakati pevaye 120 akava nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene, kutaura nendimi nokuita semudzimai akadhakwa kunze uku, ari pasi pemweya waMwari. Zvino kana mhandara Maria aifanira kuita izvozvo kuti apinde mukubwinya, uchapinda sei makuri nechimwe chisiri ichocho? Funga nezvazvo. Ndizvozvo maBaptist, muparidzi uya weBaptist kumashure kuno, anoda kuva nechokwadi chekuti zvataurwa kumaBaptist zvakare ndevachero munhu upi zvake, hazvina basa kuti ndiani. Saka kungojoina chechi nekutaura chitendwa uye nekuenda kuchechi mangwanani ega ega yesvondo,
hazvina kana chimwe chazvinokubatsira. Uri kungonyomba Mwari. Iva muKristu chaiye kana kuti usambova chinhu zvachose. Iva unopisa kana kutonhora. Iva kunze nekuti haugone kuva hausatomboona shiri nhema chena. Hauna kumboona munhu akadhakwa asina kudhakwa. Hauna kumboona mutadzi mutsvene. Kwete, haudaro. Hava vagadziri. Wakazadzwa nemweya mutsvene uye waMwari uchigara mauri kana kuti hauna zvachose. Iwe wakadaro kana kuti hausi. Saka naizvozvo unofanira kurangarira kuti Jesu amire pamukova wako. Uye rangarirai vimbiso yaMwari pano kuti achazviita mumazuva ano nokuda kwei? Kuramba. Chii chakakonzera Israeri kuti igurwe? Muti wepamavambo. Nokuti vakaramba mharidzo yaPauro yePentekosti. Uye munotenda here kuti rino ndiro zera rechechi rekupedzisira? Bhaibheri rakataura kudaro. Uye zvichinzi chii chichaitika kwavari? Vachagurwa nekuda kwokuramba mharidzo yePentekosti. Uye zvadaro, Mwari vachadzokera zvakare kumaJudha. Uye Israeri yose ipapo ichaponeswa, nokuti achavatora serudzi, kwete sedungamunhu. Asi kwauri neni ndezvedungamunhu, nekuti akauya kumaJudha mabasa, mubhuku remabasa. Akauya kumarudzi kuzotora vanhu kubva kumarudzi kuitira zita rake, mwenga wake, vanhu mumwe pano, mumwe apo, mumwe necheapa. Uye anoshanda nesu sedungamunhu. Uye zvisinei nerudzi, chitendwa kana ruvara, anoshanda nesu sedungamunhu. Itsumbu rake remaruva raachaisa paaritari yake. Asi semaJudha anogara achishanda neIsraeri serudzi. Ivo rudzi rwevanhu, rudzi rwake. Ndinofara manheru ano kuti tine mharidzo iyi. Uye ndinofara kwazvo kuti mauya. Uye kuuya kwenyu ndakukoshesa kwazvo. Ndinotenda kuna Mwari samasimba nokuda kwavo kunditendera kuti ndione zvandakaona. Uye nekukwanisa kupa kuchechi ino. Uye zvino yabva pamwoyo pangu. Kwenguva yakati kuti mweya mutsvene wakashanda nemwoyo wangu, handina kukwanisa kuizunzira kuno. Ndaitongofanirwa kuenda nayo. Pane zvinhu zviviri zvandakanzwa kutungamirwa kuita. Kuenda kuShreveport, Louisiana, kumusangano nahama mo. Uye mudzimai wangu agere apa anogona kukuudzai. Kwemavhiki ndakapotsa ndachema. Ndinoda kuenda kuShreveport. Sei? Uye chero ani zvake akanga aripo kuShreveport anoziva kuti sei zvino. Havana kumbobvira vakaona kana kunzwa chimwe chinhu chakadaro. Vaparidzi vachibva kwese kwese, maBaptist nemhando dzakasiyana siyana. Mumwe murume akati akatanga akaisa ruoko rwake pafiriji, mweya mutsvene ukauya paari ndokuti, enda kuShreveport, Louisiana, uchaudzwa ikoko zvekuita. Ukamuudza zita rangu uye nekwekuwana, ukati achakuudza zvekuita. Ndakati chidziva chakazaruka kuzasi kwemastepisi. Unoda rubhabhatidzo rumweya mutsvene. Uye ipapo, saka zvinhu zvakadaro, vanhu vachitaura nezviporofita nezvinhu zvekufanotaura zvinhu zvakaitika ipapo chaipo pakati pedu, ndakabva ndati ndinofanira kuenda kuJeffersonville ndononyora bhuku iri, nekuti handizive kuti ndine nguva yakareba sei yekuve pano. Asi kana ndikataura izvi uye zvozoenda kunonyorwa, mushure mekunge ndaenda, mashoko acharamba achirarama. Ndine nhoroondo yakanyorwa pasi, iyo ichapinda mubhuku. Zvino ndakauya pano kuti ndizviunze pamberi pechechi, kuti ndiwane kufemera kwemweya mutsvene, nokuti ndaisaziva zvinhu izvi pachangu. Ichokwadi. Zviri muzita rashe ichokwadi. Ndanga ndisingazvizive. Zvino ndinonzwa kusunungurwa. Ndinonzwa kuti Mwari vatiunzira mharidzo. Ndinotenda kuti tave kumagumo enzira. Ndinotenda kuti nguva yasvika yokuti kuratidzwa kwaMwari kuziviswe pakati pedu. Uye handizive kuti zvichatora nguva yakareba sei. Asi nguva yave pedyosa. Tichange tichitarisira mukuru iyeye kuti asimuke. Anogona kuuya muzuva rangu, anogona kuuya muzuva revechidiki, handizive. Anogona kunge ari pakati pedu chaipo zvino, hatizive. Mweya mutsvene uri pano kutitungamirira kusvikira panguva iyoyo. Zvino kana mutungamiri uyu achizotitora, achange achiri akazodzwa nemweya mutsvene. Eriya achauya, hongu achauya, asi ndiye achava mutungamiri achatendeutsa mwoyo yevana, kana mwoyo yevana kudzokera kumharidzo yababa. Kudzokera kumharidzo yababa vedu wokudenga pazuva rePentekosti pavakadurura mweya wavo. Zvinova izvo kuti nyaya diki iyoyo ndaiunza nepedyo sapandakwanisa kubudikidza nenhoroondo neBhaibheri. Uye ndikaratidza kuti chinhu ichocho chakauya chichidzika chaizvo nemazera echechi. Uye ndicho chacho nhasi uno. Ndokuratidza kuti masangano chituko pamberi paMwari. Ndinoimba kuti zvagadzikana mupfungwa dzenyu neBhaibheri nemabasa evaapostora nenhoroondo nezvose izvo. Uye hapana kana nguva imwe chete iyo Mwari vakamboita chechi yavo sangano. Amai vemacheche emasangano ndiwo utungamiri hweRoma Katorike. Cheche Roma Katorike ndio amai vemasangano. Uye panongotanga rumutsiro mboka ripi zvaro remaprotestant. Vanobva vanonyatsodzokera vonoita zvimwe chete. Uye Bhaibheri rakati akanga ari mhombwe. Uye vake akanga aine vanasikana vakanga vari machechi akabva paari. Vaifanira kuva vari vakadzi kuti vave zvipfeyo. Heunoi uyo. Saka tiri kuisa. Asi akataurawo zveizvi. Musatye boka duku. Kuda kwababa venyu kwakanaka kukupai umambo. Saka dai tose pazuva iroro imi mamethodist, mabaptist chero zvamuri. Ani naani achazarura musuo ndichapinda ndodya pamwe naye. Ngati torwei hama dzangu, hanzvadzi dzangu, dai tatorwa seboka diki iroro pazuva iroro, dai tikava chikamu cheboka duku iroro richange rakamirira paanouya, paanouya kuzoritora pasi rose. Nokuti kubvutwa kuchava kwepasi rose, pachava nevaviri pamubhedha, ndichatora munhu. Vaviri mumunda, zvino ndichatora munhu. Zvinoratidza kuti huchange huri usiku kune rimwe divi renyika uye masikati kune rimwe, munoona. Saka ndizvo, vaviri vachava pamubhedha, vaviri vachava mumunda, munoona, ndichatora mumwe pane mumwe. Yese zvandataura mangwanani ano, uchange uchichikaira uchidzika nenzira mamwe mazuva ano, uchitaura naamai. Zvino uchatarisa-tarisa vachange vaenda. Uchange wakagara patafura uchinwa kofi yako kana kudya chikafu chako chemangwanani kana chimwe chinhu. Zvino chinhu chekutanga unoziva, uchatarisa-tarisa uye baba vasisipo zvachose. Ndizvozvo chaizvo. Iri kuuya uye hatizive kuti inguvai, asi nyaya yacho ndeyekuti kana zvapera ipapo zvatopera, zvino hapana chimwe chaungagona kuita nezvazvo. Unoti ndakazvinzwa kwenguva yakareba, asi uchazozvinzwa kwekupedzisira. Ndizvozvo zvichaitika nokuti iroro ishoko rashe. Uye rangarirai, rakambokundikana here chero nguva ipi muusiku usere uhu wandanga ndichiparidza? Asi izvo Jesu akataura pano zvakaitika, uye ndokuita zera rose rechechi nemazvo chaimo. Uye tinoona zera rino rechechi mariri chaimo. Uye panguva yacho chaiyo, kunyange mangwanani ano, mukufananidzira mhandara, nguva chaiyo iyo mhandara yakarara. Zvino munorangarira, Bhaibheri rakataura kuti mhandara yakarara, apo kudanidzira pakwakabuda. Tarirai chikomba chouya, uya kwashe, kuparidzwa kweshoko. Uye zvechii chakaitika? Nguva yave pedyo, mabhambo eatomic nezvose zvagadzirira, vaparidzi vachimhanya mumigwagwa uye vachitanga kudanidzira mharidzo. Zvino pavanongodaro, chechi huru ipapo mhandara yakarara yakati, oh, zvino tange tiri mapresbyterian kwanguva refu. Pamwe tinganzvera uye tozoona. Hongu, munoziva ndinotenda kuti tinoda Mweya Mutsvene. Uye vari kunyora mapepa nezvose pamusoro pavo zvino vachitotanga. Zvino vakati, mungatipewo here mumwe wavo? Zvino vakati, kwete, tinongori neunotikwanira isu pachedu. Saka pavakaenda kunotora Mweya Mutsvene, vakaenda kunonamata semachechi, machechi makuru akanaka ari kuita nhasi masangano. Pavakaenda kunotora mafuta, chikomba chakauya. Saka vari kuedza kuwana iko zvino. Machechi makuru, masangano, misangano mikuru yepasi rose pamusoro pavo, mumakereke emasangano vachiti, tinofanira kudzokera kuropafadzo rePentecost, tinofanira kuva nevanonamatira varwere muchechi, tinofanira kuva nevanotaura nendimi, tinofanira kuva nevanodudzira ndimi, tinofanira kuva nezvipo zvose izvi zvemweya muchechi medu. Uye tiri kuzongofanira kutanga misangano uye totanga kuzviita. Vari kugadzira makanzuru vakatanga kuzviita. Pavanenge vaenda kunoita izvozvo, ndipo panguva chaiyo iyoyo panouya chikomba kunotora avo vaiva nemafuta mumarambi avo ndokuenda. Zvino vakauya, zvino chii chakaiti? Vakakandirwa kurima rekunze, nguva yekutambudzika kukuru, uko kuchave nekuchema nekuungudza nekugedageda kwemeno apo mwenga uri kudenga. Ini zvangu. Zvino pakupera kwemakore matatu nehafu iwayo, achauya sezvakaita Josefa ozvizivisa kuhama dzake, zvinokonzera kuchema kwese kwese. Uye vachati vachapatsanura mhuri dzavo, uye vochema, uye voti, makawanepi mavanga iwayo? Uye akabayiwa, avo vakamubaya vachamuona, uye achazvizivisa kuhama dzake. Zvino ari kuedza kuzvizivisa kuchechi yake, zvino vakamusundidzira kunze. Uye achiri akamira achigogodza achiti, pane mumwezve here ari imomo? Mumwe angavhura unditendera kuti ndipinde nditaure newe? Ndinofara. Ndinotenda zvikuru kuti anenge makore mazhinji akapfuura angaita makore 28 akapfuura, ndakanzwa kugogodza ikoko pamwoyo pangu. Uye ini akapinda, ndanga ndichidya pamwe naye uye iye neni kubvira ipapo. Uye ndakagamuchira ropafadzo rePentecost, ndikagamuchira Mweya Mutsvene. Ndakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti ndiregererwe zvivi zvangu. Nguva yoga yandakambobhabhatidzwa muupenyu hwangu kamwe. Pandai ngove ndichiri mukomana mudiki. Hapana aikwanisa kundiudza kuti kwaiva navana mwari vatatu kwete. Hawaigona kudzikisa izvozvo muhuro yangu. Haugone kuzvipa kuna ani zvake anoziva chero, anoziva kuti mwari chii. Ndizvozvo. Saka pandakababatidza, muparidzi webhaptista akandibhabhatidza. Ndakati, ndinoda kubhabhatidzwa muzita raIshe Jesu Kristu. Chiremba Roy E. Davis vakandibhabhatidza muzita raIshe Jesu Kristu ndichingori mukomana. Maona, ndizvozvo. Saka ndakazvitenda, ndakagara nazvo uye ndinoziva kuti ichokwadi, ishoko ramwari rekusingaperi. Ndizvozvo, ndizvozvo. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm
one of them. Kana uri simudza ruoko rwako. Kana wangove wake unenge uri pamusoro pezvivi zvose muzita raJesu Kristu.
Come my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning out and in my heart. Oh, glory to you. For them that day, He'll do for you the same. I'm so glad I can say.
You know, that's what I'm saying. I'm going to be a sure and I'm going to be a Haufare here kuti uri mumwe wavo. Ndinozvida izvozvo. Boka rine ruzha.
Glory.
Yeah, I've come to thee this night, my people. Yes, a refiner's fire. Yeah, I have come to thee this night as a fuller's soap. Yeah, I say unto thee, as many as I love, I rebuke, yea, and chasten. I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Hallelujah. Glory. How we thank you, Father.
Tinokutendai kwazvo, Baba, nekuda kwekunaka kwenyu netsitsi kwatiri isu vasina kukodzera. Kufunga kuti mungasimbisa mharidzo yenyu zvino, Ishe, yamakavimbisa vanhu. Ndinonamata Mwari kuti tsitsi dzenyu dzizorore pamusoro pavo. Kana paine ani zvake pano asingamuzive semuponesi, uchida kumuwana iye zvino mumwoyo mako semuponesi, ungasimuka here netsoka dzako tichikunamatira? Akataura kuti aizodaro ndokugadzira mharidzo ino ipapo, uye aida kusimbisa shoko rake kwauri. Kana paine vamwe pano vasingamuzive uye vasati vagamuchira mweya wake, ari kutaura newe. Zvakanaka. Uyo kumashure uko, mungasimukawo here netsoka dzenyu, hama? Vanoda kubhabhatidzwa mumweya mutsvene, ndizvo here, hama? Mwari vakuropafadzei, mirai pamuri ipapo. Pane mumwe here angada kusimuka achiti, ndinoda kubhabhatidzwa mumweya mutsvene? Mwari vakuropafadzei, hama. Mwari vakuropafadzei, zvakanaka. Ingomirai netsoka dzenyu. Ingorambai muri patsoka dzenyu. Pangava here nemumwezve munhu angada kugamuchira mweya mutsvene uye wozobhabhatidzwa, anoda kurangarirwa muminamato yedu iko zvino kuti abhabhatidzwe mumweya mutsvene? Pane mumwe here ndisati ndataura zvandiri kugadzirira angada kumira nekubhabhatidzwa?
Be spotless within.
Hallelujah.
Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again.
Ari kuuya zvakare. Ungada here kuva muvengi wake kana kuti ungada here kuva mwana wake? Mwari vakatsamwa mangwanani iwayo. Hapana chimwe kunze kweropa raJesu chavachazocherechedza. Havambofi, unhengo hwako mukereke hauzovi chinhu kwavari. Hapana chimwe kunze kweropa. Zvishoma nezvishoma.
And wash away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord. Is there another? Oh, precious.
pane mumwe here? Hapana chinogona kumira hama hanzvadzi. Nyika iri kunyura yatoenda. Zvishoma nezvishoma Teddy, kana ungadaro, pane chitubu chizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel. Zvino shamwari, imi makamira netsoka dzenyu muri kuedza kugamuchira kutapira kwaIshe Jesu. Bhaibheri rimwe chete rinotiudza kuti zvinhu izvi zvichaitika. Rakazviita kuti zviitike nenzira chaiyo yaakazvivimbisa. Zvinovimbiso Petro akati ndeyenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure, kunyange navose vachazodanwa naIshe Mwari wedu. Masimuka nekuti munoda ropafadzo raMwari pamuri. Uye semuranda wake ndinokunamatirai, ndichanamata kuti Mwari vakupei rubhabhatidzo rumweya mutsvene. Uye handizive kana muchikwanisa kuita izvi mumwoyo menyu kana makaperera, kana mukaita vimbiso iyi kuna Mwari. Mwari, ini kubva panguva ino ndakamira netsoka dzangu ndichitsvaga rubhabhatidzo urwu rumweya mutsvene. Ndicharamba ndichinamata uye nekumirira kusvikira mandizadza nemweya mutsvene. Uchaita vimbiso iyoyo kuna Mwari nokusimudza maoko ako here? Ndicharamba ndichinamata nguva dzose kusvikira mandizadza nekutapira nekunaka kwemweya. Ndinokuisirai munamato wangu zvino tichikotamisa misoro yedu. Baba vedu vekudenga, ndivo mikombe yeupo hwenyu. Vanoziva kuti mashoko aya ndeechokwadi nokuti ndeenyu. Vanoziva kuti apiwa nemweya mutsvene nokuti iwo ishoko raMwari. Uye vawana kugutsikana kuti vari kuda imi, kuti vanoda kutapira kwemweya mutsvene muupenyu hwavo, kuti kuvape simba rekukunda. Uye vachagamuchira simba rinobva kumusoro, kugamuchira simba rekurarama upenyu hwechiKristo, kugamuchira simba rokukunda miedzo. Serwiyo rwatange tiri kungoimba, vakaungana muimba yepamusoro uye vachinamata muzita rake, vakabhabhatidzwa nomweya mutsvene uye simba rokushumira rikauya. Ndizvo zvavanoda, simba rokushumira kuti riuye pavari. Ndinokukumbirai Baba, semuranda wenyu, sezvamavaona vachisimudza maoko avo vaita chitsidzo kwamuri nevimbiso, kuti havasi kuzombomira, havazozviisi parutivi, asi vachanamata kusvikira mavazadza Ishe nemugove unogutsa weupo hwenyu hutsvene muupenyu hwavo. Ndinopira munamato wangu ndakavamiririra Ishe semuranda wenyu kuti vagozadzwa nemweya mutsvene. Ishe, ndinonamata kuti varege kusiya chechi ino kusvika zvazoitika, kuti vazenge vari ipo pano kusvikira mweya mumwe nemumwe wazadzwa nemweya mutsvene. Zviitei Ishe. Ndimi Mwari samasimba, makaratidzwa munyama kuti mubvise zvivi zvenyika. Makamuka nezuva retatu ndokukwira kumusoro, uye muri pano manheru ano pakati pedu, uye muzita remweya mutsvene. Uye tinonamata Baba kuti imi Ishe wedu anokosha, muzadze mumwe nemumwe wavo nemi imi pachenyu, uye ngavave chiropafadzo kuumambo hwenyu uye nemunyika iri kuuya. Uye rimwe zuva pamuchasvika kumagumo enzira pakupedzisira, angangove atori nhasi, hatizive kuti ndirini, asi dai ndagona Ishe, ndaverengerwa pakati peavo vanoenda mukubvutwa. Dai ava vava vacho vanopinda mukubvutwa. Dai munhu wese ari muupo hwaMwari nevose vakazadzwa nemweya vari vaMwari vapinda mukubvutwa. Pinzai ava manheru ano Baba, vava venyu zvino ndinovaisa kwamuri muzita raJesu Kristu. Amen. Now I want the rest of you that are standing by these people that has the Holy Spirit, raise up, lay your hands on them. Zvino ndinoda kuti imi vamwe mose makamira pedyo nevanhu ava vane mweya mutsvene, simukai isai maoko enyu pamusoro pavo. Lose
Zvino simudza maoko ako kuna Mwari ungovarumbidza. Iti ndinokutendai Ishe, ndinosimuka netsoka dzangu ndichikupai rumbidzo. Ndichakutendai nemaropafadzo enyu nekunaka kwenyu uye nekundipa rubhabhatidzo romweya mutsvene. Ndinokutendai Ishe, maita henyu Ishe. Tinokutendai Mwari vanodikanwa, nokutipa munochengeta vimbiso yenyu. Makataura kudaro, tinokutendai. Hamusi kufara here? Itai Ishe ngavarumbidzwe. Tedi regai ndi rumwezve zvakare. Tinowana vanhu vakawanda vasingagoni kunzwisisa. Izvi zvakaita sedenga kwandiri.
People who can understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan to heaven's fair land, and this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Oh, we crossed over Jordan to heaven's fair land, and this is like heaven to me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. The devil won't be good, I see.
Amen.
But I feel with the Spirit, there isn't a doubt. And that's what's the matter with me.
Hazvikufadzei here? Zvakanaka kwazanai maoko nemumwe munhu kuti Ishe ngavarumbidzwe. Izvi zvakaita sedenga Ishe. Zvino chinyararire takakotamisa misoro yedu.
Just breathe.